Mangwanana akanaka vashamwari. Zvaita sekushamisa kwandiri kunge ndiri pano nhasi. Ndanga ndisiri kutarisira kuva pano. Ndanga ndiri kuzovazasi kuKentucky. Uye imwe shamwari yangu inodikanwa zvikuru yakarwara zvakaipisisa. Hama yedu Lyle McSpadden. Chinano chekufa muchipatara. Mai Ferguson vaisiuya pano mwanakomana wavo achifawo zvakare muchipatara. Zvino saka handina kuenda uye ndakangogara nekuda kwavo. Uyezve vaMathini vechechi yePentecost muNew Albany muna Silver Street uchangopfuura iri pakati iri muna Oak na Silver ndinofunga. Uye ivo ndanga ndichifanira kuvaparidzira manheru ano zvino ndavaudza. Ndakazvikanzura chitatu chapfuura ndokuvaudza kuti ndaizomirira kusvika ndadzoka kubva kuIndianapolis. Uye ipapo pandakangopinda muchipatara nezuro kuti ndione hama Lyle zvinoka, ndakasangana navo ndokubva vati, "Ndinoona kuti hamuna kuenda naika." Ndikabva ndati, "Kwete." Vakati, "Ivo zvino uyai kamuparidze zvakadaro." Saka ndinofunga Ishe vachitendera ndichange ndiri zasi ikoko manheru ano kuti ndiparidzire hama Mathini. Uye ndakavaudza kuti patinoenda zasi ikoko ndaizovaitira sevhisi yekunamatira vanorwara. Uye kazhinji ndinofarira kutsanya mazuva matatu ndisati ndava nesevhisi yekunamatira vanorwara. Saka ndakavaudza kuti ndichaparidza, uye kana paine aripo tichazovanamatira zvisinei, uchingova mutsara wee wekunamatira vanhu wenguva dzose. Zvino tine rimwezve vhiki rimwe kubva muvhuro unotevera zvino kusvika panotanga masevhisi kukedo tabhanakeri muIndianapolis. Uye tinoimba kuti Ishe vachatiropafadza kumusoro uko mumusangano mukuru kwazvo. Semwana ane tarisiro dzekisimusi, ndakamirira sevhisi iyoyo. Ini chingori chimwe chinhu pamusoro pekushumira Ishe. Tinomboneta kwazvo dzimwe nguva, zvoita sekunge hatichakwanisi kuenda mberi. Zvino paunozorora zuva rimwe kana maviri, pane chimwe chinhu chinokurova uye unotozongofanira kuenda zvakare. Saka nhasi tiri pano nechinangwa chimwe chete chinova ichocho kushumira Ishe. Uye tisati tava nemunamato nekuverengwa kweshoko, ndinoda kukumbira ruregerero paruzhinji kuna hama Nevo. Ini nezuro ndakagara kumba kubva zasi kuKentucky nezuro nechinangwa chekuti ndivaparidzire panhefenyuro. Mugovera unotevera, uye Mwari vachitendera uye hama Nevo vachitendera, ndinoda kutaura panhefenyuro yemangwanani mugovera unotevera kuitira hama Nevo. Uye saka vakava nenyasha huru kwazvo kundiregerera zviri nyore. Vakati, "Iwo ndinofunga ndakatora mukana pavari, uye ndivo mumwe wemachinda aya anogona ndinogona kuvarumbidzawo ipapo uye kutarisira mumwe munhu." Zvino zvakandivhiringa aive mambakwedza aya pavakandidanira kuna hama Lyle nevamwe kuNew Albany. Uye ini aingova angada kuita maminitsi gumi kusvika pana 9 o'clock, ndokubva ndati, ndaifanirwa kunge ndiri panhefenyuro iya mumaminitsi gumi. Zvino hepano ini ndiri muJeffersonville, uye vari zasi uko vakandimirira. Saka ini hama Hood vakavafonera nezuro, uye ndakafunga kuti ndaizoti hama Hood vandikumbirira ruregerero rokutanga, munoziva. Saka vangozvitemera kuti ndigoparidza mangwanani ano kuti ndiuye zasi. Saka hepano pataiva, uye saka ivo tiri tinoimba kuti Mwari vachava mushumiro dzedu. Handina chakafanofungwa nezvacho, handitomboziva pekutangira mumagwaro. Ndangotora bhaibheri rangu nguva shoma yapfuura ndokumhanya ndichidzika kuno. Ndatozotora bhaibheri rangu reCollins nekuti rine mavara akati kurei. Ini zvangu ndadarika 40, munoziva. Saka kana wasvika makore 40 ekuberekwa, chingave ichiri pedyo newe, hauchioni sezvawaisimboita, munoziva. Vangani vanozviziva kuti ichokwadi. Hongu changamiri. Pano nguva shoma yapfuura ndakafunga, "Mai wee, pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka pandiri. Handikwanisi kupfeka magirazi egirini kana magirazi ebrown. Handitombokwanisa, anondirwarisa mudumbu mangu." Saka ndakati, "Pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka." Ndakafonera chiremba Ade. Zvino ndikati, "Chiremba, ko ane ruvara mungaongororawo maziso angu here mundiudza ruvara rwemagirazi andinofanira kuva nawo?" Akati, "Ini zvandinga kuudzeika." Vakati, "Regai ndikuudzei, ndichangokutumira kuLouisville kune mumwe mazvikokota ikoko pazviri izvozvo." Zvino ndakati, "Handisi kuda kuongororwa maziso." Ndakati, "Ndine maziso akanaka ini, ndinogona kumira ndotoona vhudzi riri pasi." Akati, "Asi zviri nani akuongorore zvakadaro, uye anozokuudza ruvara rwaunofanira kuva narwo." Saka ndakaendako. Zvino ndakazoona kuti yakanga iri hama yechikristu, anoda kudzokera neni kuAfrica kunoita operation. Akati, "Zvino vagari vekwava havanzwisisike zvikuru, munoona." Akati, "Havatodi zvekuchekwa nebanga, asi imi vanokudai, uye ndinoda kupa mwedzi mitanhatu yekushanda ndisingabhadharise yekubvisa tsanga yemuziso nezvimwe zvakadaro kuvagari vemwa." Ndokubva ati, "Pamunoendako," akati, "ndinoda kupa mwedzi mitanhatu yeupenyu hwangu kubasa rashe." Ndakati, "Chiremba, munotenda here mukupodza kwaMwari?" Akati, "Shoko rose razvo." Zvino akandipa chapupu kuda pane mwe nguva apo akanga ari mazvikokota okurapa pahuro nemaziso. Akati vakamudana, mumwe mwana mudiki akanga amedza imwe yemapito aya ndokubva yagara pahuro pa kake. Akati ndakaenda kuzvino mwana akanga ari kutongoenda. Vakamhanya naye kuchipatara. Hapana chawaikwanisa kuita. Akati handina kuziva kuti ndodini saka akati ndakangoso kuti budei mukamuri macho ndokubva ndati baba vekudenga vanodikanwa. Ndibatsirewo kuti ndizive neimwe nzira zvokuitira mwana anonzwisa urombo uyu. Ari kufa uye hapana chandinogona kuita pairi kuti ndibvise uye handizive kuti ndodini ndokuti mwana akangoti zvinopito ndokusvakukira pasi. Saka akati ndingatadza nei kutenda munamato unoshandura zvinhu. Ndizvozvo. Saka akandiudza takagara ipapo ndokumbokurukura zvishoma. Zvino aiva nekakamuri kaya kanerima. Aiva nekano kadiki kakabatiramo ndokubva ndaona chiedza chidiki chitsvuku. Akati munogona kuzvierenga here izvo? Ndokuona kuti paiti 2020 ndikati hongu changamiri ndaigona kuzvierenga. Chero nenzira ipi 2020 zvino vakaisa 1515 ndaigona kuzvierenga uye 1010 ndaigona kuzvierenga. Akati zvakanaka hapana chakambonyanya kushata nemaziso enyu. Akabva aisa teleskopu duku kunze kuno ine akati ndiverengerei izvi uye ndakazvicherechedza ndaigona kuzviverenga zvakanaka. Akaramba achiswedera ndikabva ndatanga kunonokera pakuverenga kwangu. Paakasvika pakada kuita seapa ndakabva ndamira. Akati ndinokuudzai ndisati ndakubvunzai makadarika 40 imi. Ndikati idi ndizvozvo. Ndakati ndine 45. Zvino akati saka kana munhu achinga adarika 40 akati handisi kuona kuti makabudirira sei pazviri kwenguva yakareba kudai. Akati sezvakangoita bvudzi renyu rinochena, ganda renyu rinounyana, bvudzi rinomera munzeve dzenyu nezvimwe zvakadaro. Vaegan vanogona kukuudzai izvozvo semugeri. Uye kana wapfuura makore 40 ekuberekwa. Akati mboni dzemaziso enyu dzinoti pukasharara uye hadziwedzere kuvhurika. Akati zvino ndichakuudzai maitirwo azvo. Zvakanaka zvino imi tsinzinyirai maziso enyu pamwe chete chaizvo uye muverenge izvoo. Zvino kama ndaigona kuzviverenga kunyange zvaiva pedyo neni zvakadaro ndichitsinzinyira maziso angu. Ndikaisa maoko angu saizvozvo ndogadzira teleskopu duku tingati unogona kuzviverenga. Hapana chakashata nemaziso enyu angori masikirwo makore 40 ekuberekwa. Vanhu vanofanira kupfeka magirazi ekuverengesa. Saka vaida kundigadzirira mamwe. Zvino saka vakazviita asi ini handina kumbobvira ndafarira zvinhu izvozvo munoona. Uye ini nguva dzose handitombofungi nezvavo uye ndinoverenga dzimwe nguva. Uye asi ndakangozvitengera Bhaibheri reCollins rinova nemavara akati kurei zvishoma. Zvino ndakafunga zvinoka handisi kutongokwanisa kujaira kwapfeka munoona. Uye hautarise. Kana ndikatarisa kunze saizvozvo hapana chaunoona, asi ukanyatsotarisa pasi nepedyo anobva azviunza pauri. Akati zvino unotanga kuverenga seizvi. Akati chinhu chekutanga munoziva unoramba uchisundira ruoko rwenyu kumashure. Kure kwakadaro ruoko rwako haruna kureba zvakakwana zvekuti ungagona kuzvisvikira. Saka ndizvo zvazviri. Uye saka zvino Ishe varopafadzi, zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu mangwanani ano tisati tatanga muchidzidzo cheSunday School. Chii chinombova ukoshi? Ndanga ndiri kufunga nezvazvo. Dai ndanga ndine pauro pakanaka mangwanani ano ndaizoparidza pamusoro pechidzidzo ichocho. Asi pauro pangu hapana kumira zvakanaka uye ndine musangano uyu uri kuuya kumusoro kuno New Albany manheru ano. Uyezve zvakare ndine mbuserere dziri kutanga. Ndiri kungoda kudzidzisa kwechinguvana mangwanani ano kubva kune rimwe gwaro. Asi ukoshi chii? Amai vangu handifunge kuti vari pano, handisi kuvaona chero papi zvapo. Varipo here? Hongu, amai muri kuita munhu mudiki. Saka ndakavabvunza nezuro, ndokuvabvunza chidzidzo chacho nokuti ndanga ndichinzvera pamusoro pacho. Wakambova here nechinhu mupfungwa dzako wongotanga kunzvera? Hama Webber, makazviita nguva zhinji zvino mongotanga kunzvera. Ukoshi chii? Zvino ndakatanga kufunga. Ndakati munoziva, dai ndaiva nemadhora 100 miriyoni pano ari murwi uye ndine kabhatani kadiki apa. Zvekuti ndikadzvanya bhatani iri ndinorasikirwa nemadhora angu 100 miriyoni. Asi ndinozokwanisa kutaura nababa vangu mutana vakatungamira zveawa imwe chete vari munhu mupenyu zvakare. Ndaizoita sei? Pasina kuzengurira ndaitodzvanya bhatani racho. Ndaizopa madhora 100 miriyoni mangwanani ano kuti ndingoti baba vangu vagare muchigaro ichi ndichidzidzisa chidzidzo ichi. Saka mari yakakosha zvakadii? Komweya wakakosha zvakadii kupfuura mari? Maona zvino amai munorangarira here pandaiva ne T-model Ford dikiya yakudhara? Diki yakudhara 26 model. Ndaichipenyesa chaizvo chinhu ichocho. Ndaingovawo mwana angangoita makore 16-17 ekuberekwa. Ndaitova mutadzi ipapo. Uye dzimwe nguva ndaishanda navagenta kumusoro ikoko. Uye ndai mushure mesvondo masikati, svondo mangwanani ndaidzika zasi kunorodza mabhiti ese nezvinhu zvekomburesa ndobva ndaigeza. Svondo masikati ndaipenyesa Ford diki yakudhara iyoyo kusvikira yaita sekunge pendi yaizosvuuka kubva pairi. Ko ndikada kuedza mangwanani ano kutsvaga kachidimbu kamwe chete keFord iyoyo. Ko ndikada kuedza kutsvaga rimwe remabhiti iwayo akabva pakomburesa iyoyo. Panguva imwe cheteyo ndaigona kunge ndaiunza mweya yevanhu kuruponeso. Ndaipenyesa Ford yangu. Handizive kuti ukoshi huri pai. Ndaishanda mangwanani esvondo kumusoro ikoko kusvika pese pavaindibvumira. Ndaizvikoshesa nekuti ndaiva nechikwereti. Uye ini asi ndekupi kwazvakandisvitsa? Zvakawana pundutso ipi? Hama Ledford, kwa kana mwe muna akauya kwa muri neni na Hama Neville. Mangwana ne ano, tose tiripano, vatatuvedu waru. Zino oti, vashumiri, ndichapa mwe ne mwe wenyu milioni madora. Mwe muna akakodzera. Ai kwanisa kuzviita. Zvino ndoti, zvino Hama Ledford na Hama Neville, regai ndikuudzei zvatichaita. Ngati budei tindotsvaga vanhu varombo vose vatinogona. Ngati itei kuti musha wese mudiki ufare nekuwanira vanhu hanzu nekubhadhara zvikwereti zvedzimba. Kana kutenga nzvimbo diki iyi, hatingambozvitadza. Madhora miriyoni mumwe nemumwe. Handiti mari inoberekwa kubva pairi inobatsira zvakawanda zvatingagona kuita nayo. Toiisa mubhizimu rinoita kuti ibereke zvakanaka kana chimwe chinhu. Uye zvadaro taizoita sei? Zvingava zvakanaka kuti poita kuti pasava nemunhu anoziva pamusoro pazvo. Mwoyo yedu yaizonzwa kugutsikana. Asi zvino, mumakore zana kubva nhasi hama, zvingatotora munana waMwari kana tikange tichiri kurarama makore zana kubva nhasi. Munozviziva izvozvo. Zvino, tinenge tiri muna zienda nakuenda. Ko miriyoni yemadhora ingabatsirei kana iko kupa varombo zvekudya kwese nezvinhu zvatinenge takaita? Maona, hazvizombova nekukosha kwakanyanya. Dai ndanga ndiine biriyoni chairo mangwanani ano, raizotibatsirei mushure mekunge taenda. Asi regai ndikuudzei chimwe chinhu. Hatina mari iyoyo. Uri murombo, tose hedu tiri. Ndizvozvo chaizvo. Isu tinorarama nezvinhu zvekupiwa nevanhu zvatiri vashumiri. Asi hama, muAfrica, kakomana kamwe chete kechitema kakareba zvakada kudai. Kana kuti chipfeve chiri mumugwagwa uko muLouisville. Mweya mumwe chete unoponeswa, munazienda nakuenda, nyeredzi iyoyo, painopenya ikoko zita redu richange rakaputirwa mairi. Woyoka ukoshi wako, hakusi kuti une zvakawanda zvakadii, unoshuvira zvakadii, ndeizvo zvaungaite kuti mweya iponeswe kuitira kuna Kristo Jesu. Mari yedu inopera, ndakapenyesa Ford Dick yakudhara iyoyo. Zvino mangwanani ano, kumusoro uko mugaraji, mune Cadillac yavakandipa. Asi rimwe remazuva ano, Cadillac iyoyo ichange yakaita sezviri Ford iyi. Inenge isingazovapo, asi Mwari vachangoramba vari vamwe chete. Asi kana ndikaita kuti mweya ugoponeswa kuna Kristo, hama, kana kuchingova nezienda nakuenda, kubwinya kwaMwari kuchazorora pamweya iwoyo. Saka hukoshi chii chaizvo? Zvinozobatsirei kana magwiriri erufu obuda pauro pako, uye chiremba oona moyo wako uchidzikira kurova? Mari yose nemukurumbira wose zvinozobatsirei kuti vanhu vakubhabhadzire kumusana kana kuti wova munhu mukuru kwazvo zvinokubatsirei izvozvo. Hapana kana nepadiki pose zvinongonyangadika uye zvinogara pano panyika. Asi mweya mumwe nemumwe wakaponeswa uchaona zita rako rakaputirwa mauri chero bedzi nyamatsatsi yemangwanani ichipenya muchadenga. Saka ngatiponesei mweya yevanhu hama. Mumwe nemumwe, imi madzimai yepamba, hazvitorere kunge uri muparidzi. Itai chimwe chinhu kuitira kubwinya kwaMwari. Rangarirai, zvinhu zvokusingaperi ndizvo zvinogara nokusingaperi, uye ndiko kuita kuti mweya yevanhu iponeswe. Ngachive chinhu chekutanga pabasa rako rose, nepfungwa dzako dzose, nezvinangwa zvako zvose. Nezuro ndimire pedyo ndakabata ruoko rwevamwe amai. Ruoko rwangu rwakavambundira uye chirebvu chavo chichidedera. Uye mwanakomana wavo akarara ipapo achifa. Vakati, Billy, ndaishuva nekushuva kuti udzoke kutabhanakeri. Ndakati, hanzvadzi Ferguson, ndinoda kuti ndidaro. Vakati ivo, ndakati, zvinoka honai hanzvadzi. Pandaigona kuwana zvichida mweya yevanhu 50 inoponeswa pagore mutabhanakeri, raizova gohwo rakanaka pagore. Ndinokwanisa kuwana 100,000 vavo kuti vaponeswe kune imwe nyika. Maona, pandinofamba ndichipinda mukubwinya handidi kuMwari vaizondiponesa. Vakatondiponesa zvakatoringana. Asi nyaya yacho ndeyekuti kana ndazosvikako ndinoda kutarisa kwese kwese ndoona nyeredzi dzichipenya. Amen. Ndinoda kuona chimwe chinhu chinogadzira chimwe chinhu. Dainda ndakafa uye ndiri munhu mukuru, President Sir Lincoln kana zvimwe zvakadaro, vaizovaka chirangaridzo chikuru. Asi rimwe zuva chinozenge chisisipo. Asi mweya mumwe chete wakaponeswa mukubwinya, zita rako richaputirwa mauri cherobedzi kuine zienda nakuenda riri kuenderera mberi. Zvinonga tinamatei zvino. Baba vedu vari kudenga, tinouya kwamuri takazvininipisa zvikuru mangwanani ano. Mwari, ndinofara kuti ndakapepuka makore angaita 25 akapfuura. Kune chokwadi chekuti mufaro hauumbwe nezvinhu zvenyika ino. Unobva pazvinhu zvazienda nakuenda, izvo zvinotifadza mumweya yedu. Uye ndinotenda zvikuru mangwanani ano. Uye ndinotenda kwamuri nekuda kweruponeso rwenyu nenyasha dzenyu. Zvakanditendera Ishe kuona mweya ingangoita miriyoni yakapfugama paaritari. Oh Mwari, rimwe zuva rinobwinya pandinoyambukira mhiri, ndinotarisira kuvaona vose ikoko vachipenya senyeredzi. Hama dzangu pano, hanzvadzi dzangu mangwanani ano, mumwe nemumwe ane manzwiro mamwe chetewo. Vaiva chikamu mazviri Ishe, minyengetero yavo nezvikumbiro nekubatirira pana Mwari, vachinyengetera, vachitaura nevamwe nekutaura zvakanakisa pamusoro pezvinhu zvaMwari. uye tinovimba nhasi Mwari kana paine vamwe vari muno vasiri pavanofanira kunge vari kana kuti vasati vagamuchira Kristu sezvavanofanirwa kunge vakaita dai rino rikava zuva rekuti sarudzo yavo isingagumi yazienda kuenda igoitwa yekukushumirai zviiteiwo baba dai mukristu wese ari muno dai mwoyo wavo wabvira mavari kuti vabude kunze kune imwe nzvimbo mumaheji nemumigwagwa mikuru uye kuti vagounza mweya yakarasika zvisinei kuti zvakanini pazvakadii vanogona kuunza mweya mumwe chete ungazounza miriyoni shure kwavo hatizive zvatiri kuita dzimwe nguva vana amai vadiki ava vanotadza kuziva ishe asi havazive zvavari kutaura nezvazvo pavanenge vachitaura nemunhu wechidiki kana mumwe munhu wechikuru kana chimwe chinhu pamusoro pemweya wavo zviitewo ishe zvinopindai mushoko ishe muri mushoko uye tipewo kutenda kwekuita kuti shoko rive benyu nekuita mabasa nhasi muupenyu hwedu matiri pauzima nekuti tinozvikumbira muzita rake uye kuitira kubwinya kwake amen handina chokwadi kana aiva Dwight Moody ndinotenda kuti ndiye mugadziri weshangu wekuboston wekuti rimwe zuva mudzimai mudiki mumazuva ekutanga emethodist aida kuitira ishe chimwe chinhu saka aiwacha uye akachengeta mari yake akawana dhora ne50 cents ndinotenda kudaro kuti agone kuti mumwe muparidzi wekare auye kuzomuparidzira uye akanga arenda imwe imba inochengeterwa mabhiza ne25 cents kana chimwe chinhu usiku ihwohwo akachenesa danga iri uye akaisa bhenji duku rokuwachira pasi searitari uye kungokuratidzai kuti zviri nyore sei kwamuri imi madzimai epamba zvino maona unoti oh hama Branham dai ndaigona kuparidza hazvitodi kuti udaro unongo iwe uri chapupu uri runziro upenyu hwako zvino akatora matrakiti ndokubuda kunze pakona achishambadza musangano uyu uye achapa kuvanhu pese munhu pavairibata vairikandira pasi muumburuki mutsvene mupengereki zvino vofamba havo vachienda maona mumwe mukomana mudiki akapfuura nepo aine mudhebhe wakabvaruka masukuru bhande ababa vake ari pamusoro pemafudzi ake vhudzi rakarembera kumeso kwake akati amai zviko zvamuri kupa vanhu vakati tirakiti mwanangu vakaritambidza kwaari saizvozvo akaritarisa akati handigoni kuverenga akati zvakanaka riri kuti kuchava nemusangano manheru anhasi kumusoro kuno oh akati uchavako mungaita basa nazvo here ndikauyawo vakati unoda here unofanira kuuya mudikani kana uchikwanisa zvakanaka ndichadaro usiku ihwohwo mushure mekushingaira kwemudzimai uyu kwese uye ari kutika mushumiri wekare akatendeka akauya ndokuenda papurupita akanamata vakaimba rwiyo iye nemudzimai uyu zvino mudzimai uyu akagaramo seungano yake mushure mechinguva pane akadzedzereka achipinda pamukova kaiva kamwana kaye kane mamvemve vhudzi rakarembera kumeso kwake munoziva kuti aiva ani iyeye Dwight Moody usiku ihwohwo akapfugama paaritari akatumira mweya miriyoni kuna mwari maona hauzive zvauri kuita taura shoko diki rajesu kupura imba kana kunamata uye sechingwa pamusoro pemvura chichadzoka kwauri rimwe zuva ndizvozvo chaizvo zvakanaka ingorangarira usakundike hwina mimwe mweya yevanhu chingavei chaunoita hwina mweya yevanhu ndinofara kuona vanhu vedu pano mangwanani ano pasina kana mumwe wavo ari muurombo pakuziva kwangu vese vakapfeka hembe dzakanaka uye makachena vanhu vanotarisika kuva nenjere ndinotenda mwari zvikuru kuziva kuti makadaro ndaiuya pano shamwari imwe nguva munguva yekuderera kwehupfumi hwenyika pandaiparidza ndakapfeka hovhorosi uye maifamba mamaira muchipinda muno nekudarika nenyika uye musina zvakakwana zvekudya uye ndinozviziva ndizvozvo ndinozvirangarira mwari vakatiropafadza uye tinovatenda munoona asi mangwanani ano munoona munoratidzika zvakasiyana chaizvo mangwanani ano ndinotenda nekuda kwaizvozvo asi musambofa makarega izvozvo zvichikumisai rangarirai kwazvakabva zvakabva kumusoro uye hwina mweya mumwe ikoko uchagara nokusingaperi uye pamwe chikamu chikurusa chenyu pamwe chine akaunti yekubhanga kune imwe nzvimbo ndinofara nekuda kwaizvozvo uye dai mwari vanyatsoropafadza izvozvo asi musarega izvozvo zvichimira munzira yenyu yekuhina mweya wemunhu ndizvo chaizvo isai mweya yevanhu pekutanga zvino ndanga ndichifunga pamusoro zvichida ndabvunza hama nevhu kana kuti hamuna chidzidzo chesunday school chamakanangana nacho saka tichangodzidzisa kubva chero papi zvapo uye pane imwe nzvimbo mubhaibheri uye ndafunga nezvekudzidzisa mangwanani ano pandanga ndichidzika zasi kuno ndisati ndapinda mukamuri tingati nezvebhuku razvakazarurwa zvino ndarangarira kuti chirongwa cheparedhiyo chiri kutepfenyura nevedzano pamusoro pebhuku razvakazarurwa Charles Fuller ndinofunga kuti ane bhuku raari kuparidza uye hama Fula munhu anoshandisa mifananidzo pachavo uye ndanga ndichitya kuti taizoita sekuuya pamwe chete pane izvozvo uye makatonzwa zvimwe zvacho saka zvino ndafunga kuti taizoenda kubhuku ravahebheru rakanaka vangani vanofarira bhuku ravahebheru oh iguru ngatiendei kusvika tingati pachitsauko 10 ndinofunga kuti chitsauko chakanaka handizive kana ndakambodzidzisa pachiri asi zvichida ndakadaro pano chikamu chacho kazhinji tinotora mavhesi maviri kana matatu uye zvinobva zvaringana zvino tobva tatotanga mubhaibheri munoziva imwe nguva pandinouya kuzororo ndinongonzwa nzara yekuwana imwe zvenguva yandinogona kugara patabhanakeri kana kumwewo kuno uye ndigova nenhevedzano yezvidzidzo sekutora kwataisiita bhaibheri sekuti pane rimwe bhuku tongoendamo kungori penengura rose nemumagwaro sezvizvi zvinogadza nekusimbisa kutenda kwedu ndizvo zvinoitirwa zvidzidzo izvi kusimbisa kutenda kwedu zvino muchitsauko 10 chavaHebheru handizive kuti sei ndakangogara umu ndangovhura kwachiri uye tinoda kuverenga kubvapo sechidzidzo chidiki uye tochidzidzisa kana tikadzika zasi kuno toona kuti takambopinda mazviri kumashure zvino tichavhura kune chimwewo chinhu kana kuti zvichida ishe vachatitungamirira kune chimwewo chinhu zvino musakanganwe masevhisi manheru ano patabhanekeri pano hama ichange ichitiparidzira manheru ano uye kana uine shamwari dziri munharaunda yenew albany zasi ikoko kwahama mathini tichaparidza ikoko kwechinguva namanheru ano uyezve nechitatu manheru uye hama junior jackson ndavanzwa vachiti amen nguva shoma yapfuura asi handisani ndakwanisa kuvawana uye vari muchivakwa uye yavo ndeyechina manheru uye ndinotenda kuti vane svondo manheru uri papi junior handisi kukwanisa kukuona oh ndosaka wakagara kuseri kwemuchinda mukuru uyo kumashure uko yako chii shumiro yako nechisha svondo manheru zvakare ndizvo here junior china nesvondo zvakanaka uye masevhisi avo aripo manheru ano uye vari kunze muna state street munew albany state namonroe hama gantha munoona yave nguva refu kubva pandaiverenga mamita kana kuita mamwe mabasa ekanzuro ndakanganwa migwagwa yose asi pane ndichiri kuda ishe jesu vamwe chete vaiva nesu kareko pavakandibatsira mumazuva iwayo ndanga ndichiudza imwe hama nguva yapfuura ndaisimbodzika ikoko pandainge ndichiverenga mamita ndogogodza pamusuo ndoverenga mita uye ndoburitsa bhaibheri rangu ndoverenga kwekanguva mudzimai wacho asati asvika pamusuo zvakada kudaro ndowana imba yekare isina vanhu chokwadika hauchagone kudziwana iko zvino pane mumwe munhu akatama ndopinda imomo ndoenda seri mushedhi ndopfugama ndonamata ndiwo aiva magadzirirwo acho ndicho chinhu chakazvimisikidza ipapo kutarisa kwaari zvino bhuku ravaHebheru ndiko kupatsanura pakati pemurawo nenyasha vangani vanoziva kuti tinorarama nenyasha uye kwete nemurawo ndinotenda munyori hapana anonyatsoziva chaizvo asi chaizvo anenge pauro kusvika ndinoda kuridaidza kuti zvinyorwa zvapauro uye aitaura kuvaHebheru zvino vhangeri rakanga ratoenda kare kumarudzi nokuti majudha akanga ariramba uye vakanga vaenda kumarudzi nevhangeri uye zvino pauro ainyorera kuvaHebheru nokuti vazhinji vavo vaida kudzoka pasi pemurawo vochengeta murawo uye voramba vachitenda muna Kristu uye munoziva izvozvo zvichiripo nhasi kune vanhu nhasi vanoedza kuchengeta murawo wetestamende yekare uye voramba vari mukristu apo chimwe chichipesana kwazvo nechimwe chacho kana ukaita chikamu chimwe chemurawo unofanira kuuita wese uye une mungava bhaibheri rinodaro wekuita murawo wese saka kana ukaita chikamu chawo zvino kana ukachengeta murawo sechibayiro nemasabata nemingava nezvekudya nezvekusuka nezvimwe zvakadaro pasi pemurawo asi hatisi pasi pemurawo zvino tiri pasi penyasha uye pauro ari kuedza kuratidza murawo pawaive mumvuri zvino pakutanga pano tinozviona nokuti murawo zvauine mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu zvacho haungatongogoni naizvozvo zvibayiro zvavanobayira gore rimwe nerimwe kuita kuti uyo anouya akwaniswe oh ini zvangu hazvingaiti imwe mharidzo here ipapo maona zvino murawo waiva mumvuri wezvinhu zvaizouya ngatisvikei pano apa kwechinguvana vhurai neni seri ndinotenda kuti chitsauko 12 chazvakazarurwa ngatingopindai mazviri kwechinguvana uye tione kana tisingakwanisi kuwana zvishoma zvechimwe chinhu chakanaka ipo pano apa kutanga kufunga nezvemumvuri zvino ngativerengei zvakare zvino imi mune bhaibheri renyu zvino kudenga kwakaonekwa chishamiso chikuru ichi mukadzi anomiririrei mubhaibheri chechi mukadzi akapfeka zuva ndiyo yaiva hanzu yake yaakanga akapfeka munoona nemwedzi uri pasi petsoka dzake napamusoro wake korona nenyeredzi gumi nembiri. Zvino iye akanga aine mimba akadanidzira pamarwadzo ekupona uye achirwadziwa pakuzvara. Cherechedzai, mudzimai akaonekwa mumatenga kuchiratidzo chaJohani muzaruri. Uye iyo akanga akapfeka zuva, uye mwedzi wakanga uri pasi petsoka dzake, uye aiva nenyeredzi gumi nembiri mukorona yake. Zvino izvo zvinomiririra chii? Zviratidzo mifananidzo. Zvino mudzimai ichechi, uye chechi yaiva mwedzi wakanga uri pasi petsoka dzake. Nemamwe mashoko, wainge uchiri kupenya, asi akanga ari pamusoro pavo, nokuti akanga atova muchinhano chekupona mwana. Airwadziwa mukupona, uye mwedzi wakanga wave kupfuura, uye zuva rakanga richipenya. Zvino mwedzi ndiwo chinoita kuti mwedzi upenye izuva rinopenya pauri. Iwo unongova mumvuri wezuva, uye nokudaro mwedzi wakanga wararama zuva rawo, uye zuva rakanga rave kubuda. Mudzimai akanga asina kupfeka mwedzi, akanga akapfeka zuva. Yakanga iri chechi yeevhangeri ichivapo, chechi yeorthodox yekare. Zvino unoti, saka ndiyo yakanga iri orthodox here? Hongu. Jesu akatanga kuuya kumuJudha, uye kwete kumurudzi. Maona, iye akarayira vadzidzi vake kuti vasaende kune chero wemarudzi. Akati akauya kuno vokwake, uye vokwake havana kumugamuchira. Chii? Akati iye achivarayira muchitsauko 10 chamutsvene Mateyo. Akati musaenda nenzira yemarudzi, asi endai zvenyu kumakwaya akarasika eIsraeri, uye pamunoenda paridzai muchiti, umambo hwokudenga hwaswedera. Maona, musaenda nenzira dzeguta reSamariya kana imwewo nzira ipi zvayo, asi endai kutanga kumakwai akarasika eIsraeri. Ndicho chikonzero chiedza chezuva chinobwinya chaipenya pamudzimai. Zvino iye ari mukurwadziwa achidzimbikana kuti asununguke mwana uyu. Zvino akazvara mwana womukomana aizotonga marudzi ose netsvimbo yedare. Zvino shato yakamira pamberi pomukadzi wakanga oda Roma kuti idye mwana achingobva kuzvarwa. Zvino Roma ndiyo yakatambudza mwana uyu. Vakatumira ndokuuraya vana vose kubva pamakore maviri zvichikwira, kana kuti makore maviri okuberekwa zvichidzika waro, kuti vauraye Kristu uye kuti vagomubatira imomo. Herodhi ndiye akaita nyaya iyi. Asi mwana wemudzimai ndokutorwa kumusoro kuna Mwari. Kubva pakumuka kuvakafa akatakurwa kuenda kuna Mwari. Zvino anogara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Zvino izvozvo zvinobva zvangobvisa dzidziso yose yemwanakomana, hazvidaro here? Maona. Asi zvino murawo, vaHebheru 10 zvakare, uine mumvuri wezvinhu zvichauya, usati uri mufananidzo wacho chaiwo, asi mumvuri. Zvino humwe usiku ndakanga ndichikurukura nemumwe munhu akanaka kwazvo pamusoro pedzidziso yemereniamu. Ndakati ndinotenda mumereniamu nekuti kune mimvuri yakawandisa yemutestamende yekare inotaura kuti kuchava nemireniamu. Panofanira kuva neiripo mimvuri yakawandisa. Vakatiwo, chechi ichapfuura nemunguva yekutambudzika here? Ndakati kwete, chechi haigone kupfuura nemukutambudzika. Inofanira kuenda kutambudzika kusati kwaitika. Mimvuri yakawandisa. Tarisai kuti Noa pakutanga, Noa, testamende yekare yese, murawo wose zvino waiva mumvuri wezvinhu zvakanaka zvaizouya. Zvino nguva yekutambudzika isati yasvika kutanga, Enoki, uyo Noa, Noa aive mufananidzo wevakatakurwa ndokuyambuka. Semhandara yakarara, asi Enoki akashandurwa kutambudzika kusati kwasvika. Zvino Enoki akatorwa kumusoro uye akasaonekwa nokuti Mwari vakamutora mufananidzo wokuenda kwechechi. Zvino Noa akamutarisa. Paakaona Enoki achienda, akaziva kuti yakanga yakwana nguva yekupinda muareka kuti atakurwe munguva yekutambudzika. Bhaibheri rakati paiva nemhandara gumi dzakabuda kundosangana nechikomba. Zvino vashanu vakanga vakachenjera, vashanu vakanga vakapusa, uye vose vakanga vari mhandara mumwe nomumwe wavo. Asi vashanu vakanga vakachenjera, uye vakanga vaine mafuta mumwenje wavo. Zvino vakabuda kundochingamidza chikomba. Zvino chikomba chakauya uye vaive nemafuta vakapinda. Munoona kushandurwa ndokuenda nechikomba. Asi avo vakasara vakauya vachida kupindawo zvakare sezvakangoita avo vakauya vakagogodza pamusuo weareka. Noa tipinzewo mukati, asi Mwari vakavhara musuo. Uye shamwari yangu, rimwe remazuva ano Mwari vachakupa kudanwa kwako kwekupedzisira. Zvino musuo uchavharwa pakati petsitsi nekutongwa. Usasiyiwe kunze. Pinda zvino uchiri kukwanisa. Usateerere zvinotaurwa nenyika. Pinda muna Kristo. Nokuti avo vari muna Kristo Mwari vachavaunza pamwe chete naye. Maona? Zvino mhandara iyi yakachenjera yakaenda mukushandurwa. Zvino vamwe vaye vakauya vakagogodza pamukova. Chii chakaitika? Chii chakaitika? Bhaibheri rakati vakakandirwa murima rekunze. Apo paiva nekuchema, nekuungudza, nekugeda-geda kwemeno. Israeri nguva yekutambudzika payakarova Ijipita, hapana kana chinhu chimwe chete chakamborova Ijipita vaIsraeri, nokuti vakanga vari munzvimbo yakapiwa naMwari, Gosheni. Pasina matambudziko zvachose, maoni. Vamwe vavo vose vakanga vari mukutambudzika, asi kwete uyu. Zvino zvinhu zvose izvozvo zvazviri mimvuri zvinofanira kufananidzira chimwe chinhu. Zvino tinoona kufanouya kwashe. Tinoona mafambiro aiita vanhu mumazuva iwayo, uye toona kuti vanhu vakavakei. Vaine misoro mikukutu, vanokarira zvepamusoro, vanoda mafaro kupfuura kuda kwavanoita Mwari. Ndizvo zvazviri nhasi. Vanhu vari kufamba vachitevera kuchiva kwavo kusina umwari. Zvasvika pachinhu, regereraiwo matauriro aya hanzvadzi dzangu, asi zvasvika pakuti kuzvibata pahunhu chaiko kwatova chinhu chekare potse pakati pevanhu vedu. Nezuro muchipatara cheSt Edwards ndakanzwa mumwe chiremba achiudzurudza mumwe musikana kumashure uko. Akasvika pamastepisi andaikwanisa kumugwinha chishanu. Munhu wese aiva muchipatara anga akateerera akatarisa. Paiva nemwe musikana kumashure uko anga akapfeka tumwe tuhembe utu twekare tusina umwari twakaita sekamudhebhe. Munoziva zvinotaurwa nebhaibheri pamusoro pazvo? Anoti chinyangadzo mumaziso aMwari kuti mudzimai apfeke mutirauzi semurume. Ndizvozvo. Zvino hoyo uyo achifamba, chiremba ndokuti kamwe kamuchinda kakaremara ndinomuziva asi handisi kukwanisa kufunga zita rake. Akati, uri kundiudza here kuti sista vakurega uchipinda muchipatara wakadai? Akati, nai, uri kunyadzisa chipatara chino. Buda muno! Ndikati, vakomana, ndinoda kukugwinha chishanu. Zviro kwazvo! Akati, wambopinda sei nekumberi uko? Hausi kuzvinyarira here kupinda muno wakapfeka zvakadaro? Ndakafunga, hama, ndizvozvo chaizvo. Ndinoyemura murume ane ushingi hwakakwana hwokudana chakanaka kuti chakanaka uye chakaipa kuti chakaipa, zvisinei kuti ndiani. Maona, asi nyaya yekuzvibata, regai ndini. Muchandiregererawo, hamungadaro here? Ndinoda kumbomira pano kwechinguvana. Zvino ndinoda ndingangogadzirisa izvi zvishoma, shamwari yangu inodikanwa. Usafunge kuti hama Branham vari kuedza kuvirima. Handisi, ndiri kungoedza kutaura chokwadi. Uye zvandinoziva kuti miri uko mukubwinya rimwe zuva, ndikazoona upenyu hwako hwakasvibiswa, zvino ndoziva kuti ndini ndakazvikonzera uye ndichiziva chokwadi ndikarega kuchitaura. Kwete, ndiri kuzvibvisa pamafudzi angu ndichiisa pane ako. Iwe ita sarudzo yako wega. Madzimai edu anopfeka zvakadaro ane mweya wakaipa. Maone, pane chinhu chimwe chete murugwaro chakaita izvozvo. Aiva dhiabhori akakurura vanhu. Tarisai, zvino handireve kuti hamuna hunhu, handireve izvozvo hanzvadzi yangu inodikanwa. Asi muri mumaitiro anhasi nenzira iyoyo kusvika pekuti munofunga kuti zvakanaka nekuti vamwe vanozviita, uye hamucherechedze kuti ndidhiabhori ari kuzviita. Chokwadi ndiye, hauna kukurumbira, unopenga. Regererai kutaura uku, chaizvo ka? Ndizvozvo. Ndinoreva kuti uri kupenga mazviri uchienda kure naMwari. Mweya mutsvene waMwari haugare uchirwisana nemunhu. Vasingadi kuti pave nemunhu anoparara, asi kuti vese vasvike pakutendeuka. Uye Mwari vatipe ushingi muzuva iro apo vaparidzi epano pazvakatangira. Imhaka yekuti mufundisi wako papuratifomu haana basa nazvo. Ndizvozvo. unofanira kudzingwa iwe. Dai ndaiva nechechi uye madzimai oita izvozvo muchechi, pakarepo vaizodzimwa mubhuku rechechi. Hongu changamire ipapo chaipo kusvikira watwasanuka wotanga nemazvo. Mwari vanovapa mhosva. Asi nhasi ndakabuda kuenda kuSt Joseph, ndinogara ndichidanirwa kuchipatara. Zvinano izvi zvinoda betsero nechimbi chimbi. Ndakaenda ikoko kunoona mumwe mwana mudiki aifa kensa, kana kuti chirwere cheitsvo. Akabviswa itsvo imwe chete pamazuva maviri kana matatu ekuberekwa, uye kuti kamuchinda aka kanonzwisa urombo. Uye ipapo ndakacherechedza muchipatara chekatorike, makanaka kwazvo uye vanobatsira. Ndoenda kuchipatara chemaprotestant, paiva nemudzimai akanga ari kufa. Zvino ndakafamba ndichienda kunoturika maoko angu. Mufundisi wemuchipatara amirepo akati, uye ndakamuzivisa kuti ndaiva wesangano rimwe chete raanopinda, akati, "Ah, kwete, usadaro, 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 regedza kudaro, usaise ruoko rwako paari." Ndakati, "Bhaibheri rakadaro." "Ah, buda panze." Akati, "Zvino izvozvo hazvina kunaka. Kwete, hatidi kuti uise maoko ako pamunhu ari kurwara ari munhu. Muri kuona here zvazvii? Uye ndicho chikonzero chechi yekatorike iri kuvamedza muzviuru." Ndizvozvo chaizvo, nokuti muprotestant haana kuenda pakadzika zvakakwana muna Mwari kuti ave nechiitiko, kuti azive kuti ruponeso chairwo rwenguva yekare runonzwika pamwoyo, simba raMwari chii. Hero kaboka renyu risina kunyatsokwana, uye hero boka renyu rakazadzwa, rakamirira kuuya kwashe. Amen. Hezvo kaizvo, cherechedzai murawo zvauine mumvuri. Zvinhu zvose izvi zvatiri kuona zvino mumvuri zvaive mumvuri, uye zvino zvava kuda chacho chinopa mumvuri. Sezvakangoita muti uri kukura uye wova davi, zvino wobva wapinda mumbeu kuti ubereke mhando imwe chete yembeu yakapinda muvhu. Zvinhu zvose izvi zvinobva muna Genesi. Uye nhasi zvino, asi vanamati ava vakauya pasi pemumvuri havaigona kukwaniswa. Ngatigarei pashoko iroro ipapo. Zvavanobayira gore negore nguva dzose kuita kuti uyo anouya akwaniswe. Ndinoda kuti imi zvino hamuna kunzwa here nguva zhinji vanhu vanoti, "Oh, hapana munhu akakwana." Ndizvozvo, haugone kuva wakakwana pamberi pemumwe wako, asi unofanira kuva wakakwana kana kuti haufe wakaenda kudenga. Ndizvozvo Bhaibheri rakati Jesu achitaura muzviropafadzo, Mateyo akati, "Naizvozvo ivai vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana." Zvino unofanira kuva wakakwana sezvakaita Mwari, kana kuti wakarasika. Zvino uchazviita sei? Maona, zvino kakungokanganisa kadiki, zvino warasika. Kakungobwaira kamwe keziso, zvino waparara. Nokuti hapana chinogona kupinda munzvimbo idzodzo asi chakakwana. Mwari vakaisa Satani kumusoro kwemwe nguva sengirozi, uyo aiva mwanakomana wemambakwedza. Zvino akatora zvinhu zvakanaka zvaMwari ndokuzvitsveyamisa kuva zvakaipa. Mwari vane chokwadi chekuti hapana chichapinda ikoko chichazombozviita zvakare. Maona, zvino unofanira kuva wakakwana. Jesu akati, "Naizvozvo ivai vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana." Zvino uchange wakadaro sei iwe uchigara uchingotadza, uchiramba uchiita zvakaipa? Zvino izvi zvingaita sezvinoti omerei vemurawo, asi cherechedzai. Hazvisi izvo zvaunoita, ndeizvo zvakatoitwa naMwari. Hazvisi zvaunoita iwe, ndeizvo zvavakaita. Maona, haugone kuva wakakwana, haugone pache zvako iwe, asi muna Kristu wakakwaniswa. Hausi kuvimba nemabasa ako iwe akanaka, kana chechi yako yaunopinda, asi uri kuvimba neropa raIshe Jesu rakadeurwa. Hezvo kaizvo ndizvo zvinoita kuti uve wakakwana. Hezvoka zvinosimbisa kutenda kwako. Zvino pakupodza kwaMwari inzira imwe cheteyo. Handisi kuvimba nemanzwiro angu. Kana ndaidaro ndaizonge ndivete mangwanani ano, asi ndiri kuvimba nebasa rake rakapera. Akazvitaura, akazvivimbisa, ndinozvitenda. Maona, ndizvozvo. Naizvozvo ivai vakakwana. Zvino, oh, regai tingosvika zvishoma kune rimwe divi. Pane chakungurukira mumwoyo mangu. Regai ndikubvunzei chimwe chinhu. Tiri kurarama muzuva rekutongwa zvino, kwete kutongwa kukuru asi kudanirwa kunze kwechechi. Munozvitenda here? Tiri kurarama mumazuva erusarura. Pane munhu akaipa rusarura rweruvara ruri kuedza kusimuka munyika. Hazvina maturo. Asi pane nguva chaiyo yekusarura chakanaka kubva pane chakaipa. Mwari vanopatsanura vanhu vavo vovadanira kunze. Munoziva here izwi racho chairo rekuti church rinoreva kuti vakasarurwa, vakadanirwa kunze, vakapatsanurwa. Amen. Budai kubva pakati pavo, ndizvo zvinotaurwa nebhaibheri. Musava vagoverani vechivi chavo uye netsvina yavo, uye ndichakugamuchirai kwandiri. Muchava vanakomana navanasikana kwandiri, uye ndichava Mwari kwamuri. Budai, inguva yekupatsanurwa, uye zvikuru sei muchiona zuva iri richiswedera. Chechi yakamboedza kufamba, vakazviita sangano, uye zvino vangova muboka guru kwazvo rekurarama senyika. Munoona? Sezvakangotaurwa nebhaibheri kuti vakaita mutestamende yekare, ndizvo zvavakaitawo vazhinji vavo. Mwari vakavadanira kunze ndokuvaratidza minana nezvishamiso, uye chizvarwa chose chakapararira murenje. Mushure mekunge vaona zvishamiso, mushure mekunge Mwari vaita zvishamiso pavari, mushure mekunge vaona kugwinya kwaMwari. Asi mumwoyo yavo vakanga vasingatendi, vaigunun'una kuna Mwari vanyunyuti. Mwari vakangoti zvipatsanure Mozisi. Zvino vakatanga chizvarwa chitsva kuti vagovaendesa kunyika yechipikirwa. Cherechedzai, vangani vari muno mangwanani ano vari maKristu? Mungasimudza maoko enyu here? Ingosimudzai maoko enyu mudenga. Ndiri muKristu. Mwari ngavarumbidzwe kuti uri muKristu. Wakava muKristu sei? Nokuti wakati ndinoda kuva muKristu here? Nokuti wakatsvaga Mwari nemisodzi here? Nokuti Mwari kubudikidza nenyasha dzavo vakakudana. Ndizvozvo chaizvo. Kwete nokuti wakavatsvaga, nokuti vakakutsvaga. Zvino mukacherechedza kudivi rebhaptisti kana represbyterian kutenda kwechiamenian, vose vanosvika pakupera. Vanoti zvinoka kana Mwari vakandidana, hareruya, zvino ndakaringana, ndichaita zvandinoda. Zvinoratidza kuti hauna chauinacho zvakare, hauna kudanwa. Ndizvozvo chaizvo. Kana Mwari vakakudana, uchavada zvine umwari. Zvinhu zvenyika zvinenge zvafa kwauri. Ndizvozvo. Mukomana wechidiki akagara kumashure uko ari kurekodha zvino, andibvunza ndichipinda, anova wangu imwe yehama dzangu vaMesia. Zvino anorekodha mharidzo mumisangano nemumwe wake Leo na Jean vari kumashure kuno. Leo ati kwandiri ndichipinda mangwanani ano, ati hama Branham, ndechipi chakatanga, kutenda kunobereka rudo kana kuti rudo runobereka kutenda? Ndikati rudo ndirwo runobereka kutenda, kwete kutenda, rudo. Unofanira kuda kutanga usati wava nekutenda. Saka kana ukati une kutenda uye usingade Mwari nerudo rwedenga, kutenda kwako hakuna maturo. Maona, unofanira kuda Mwari. Naizvozvo waigona kujoina machechi ese ari munyika, woita chero chaunoda, wopupura zvese zvaunoda. Asi kana pasina rudo chairwo rwechokwadi rwemweya mutsvene rwakazvarwa patsva mumwoyo mako kuna Mwari, kutenda kwako hakuna maturo. Zvisinei nekuti unopupura zvakadini kuti unotenda Mwari, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Zvinofanira kuberekwa mumwoyo wemunhu. Zvino wava neupenyu husingaperi, haugoni kupatsanurwa kubva pana Mwari. Zvino dai taiva nenguva tichiona kuti hakuna vazhinji venyu vane mabhaibheri, asi umo mubhuku razvakazarurwa. Teererai zvino, nyatsofungisisai uye movhura mwoyo wenyu. Ndinoda kutaura chimwe chinhu pano zvino. Ndinoda kuti munyatsoteerera apo mweya mutsvene uri pedyo. Bhaibheri rakati muna zvakazarurwa kuti Antikristo aizouya muzuva rekupedzesera, uye kuti achange achivirima kwazvo. Zvino umo muna mutsvene Mateo zvakare chitsauko 24, Jesu achitaura akati paizouya Antikristo kuti achange ari pedyo sazvakanyanya sezviri basa raMwari chairo, kusvika pekuti aizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaigoneka. Tarisai, kunyengera vasanangurwa chaivo. Vasanangurwa rinobva kupi? Kubva mushoko rekuti vakasanangurwa. Aizonyengera vakasanangurwa chaivo dai zvaigoneka.
Maona,
asi handizvo. Mwari ngavarumbidzwe nekuda kwaizvozvo. Hazvigoneki. Semuna vaHebheru chitsauko 6 akati nokuti hazvigoneki kuti avo vakambojekerwa uye vakaitwa vagoverani vemweya mutsvene uye vakaravira zvipo zvekudenga nesimba renyika inouya kana vaizotendeuka vozvivandudza pachavo kuti vatendeuke. Hazvigoneki, hazvigone kuitwa, ndizvozvo chaizvo. Zvinogona kutevedzerwa, zvinogona kunyepedzerwa. Vanhu vanogona kuita sekunge ndiwo ningi naningi uye vanogona kuzeyeswa nechinhu chose chidiki. Asi munhu akazvarwa nemweya waMwari, nzira yake yakanangiswa kunyeredzi yekuchamhembe. Hareruya! Uye gehena rose haritombomuzunguzi, ndizvozvo. Handisi kuti haazokanganisa, handisi kuti haasi kuzotsvedza owa, ndizvozvo. Asi paanongokwanisa kumira netsoka dzake zvakare, maziso ake akatarira nyeredzi iri mhiruko, obva aenderera mberi chokwadi. Akasanangurwa. Zvino Bhaibheri rakati, uye ndinoziva kuti ishoko raMwari mupenyu. Bhaibheri rakataura izvi, teererai zvino, maona. Uye chikara nemuprofita wenhema, MUPROFETA, mumwe chete. Uye chikara, simba, utatu hwekugehena, sezvakangoita utatu hwaMwari, zvino tarisai. Zvino, chakakonzera vose, vaduku vakuru, vapfumi kana varombo, vasungwa kana vakasununguka, varume kana vakadzi, murume kana mudzimai, mwana kana chero ani zvake. Chakakonzera vose vaduku navakuru, kuti vapiwe chiratidzo pauma yavo. Uye vakavharirwa muumambo hwerima. Zvino pane zvisimbiso zviviri zviri kuitika nhasi. Uye hamutongozive kuti inguva ipi. Oh hama, regai izvi zviende pakadzika dzika chaipi. Hauzive kuti inguva ipi yekuti iwe uri pamuganhu nhasi uchaita sarudzo yako yekupedzisira. Ndizvozvo, haugone kuita zvekutamba kwenguva refu. Mweya wangu haugare uchirwisana nemunhu. Saka unogona kufamba uchigabha-gabha kwenguva pfupi. Asi mweya wangu haugare nguva dzose uchirwisana nemunhu uri pamuganhu. Cherechedzai, munembo wechikara ndiwo munembo wekutsauka. Diabhori, mabasa adiabhori. Jesu akati, ne unhengo hwemuchechi yavo here? Nedzidzo yavo yeBhaibheri? Nechiitiko chavo chekuseminari? Muchavaziva nechibereko chavo. Zvino, saka chibereko chemweya mutsvene ndirwo rudo, faro, rugare, mwoyo murefu, unaku, unyoro, kutsungirira, kupfava. Ndicho chibereko chemweya, uye chibereko ndiwo mucherechedzo wemweya mutsvene, zvichiratidza kuti rudo rwaMwari rwakadzika midzi mumwoyo, uye zvinhu zvenyika zvakafa. Zvino munembo wadhiabhori ndiko kutevedzera mabasa, kwete nyasha. Mabasa anopa mumvuri wezvinhu zvichauya. Unyengeri, kuenda kuchechi, kunyepedzera kuva muKristo, kurarama senyika, kufambidzana nenyika, kubuda kunze nekuita senyika, uye zviri pedyo sachaizvo, kusvika pekuti mativi ose ari maviri achange achiratidzika zvakangofanana chaizvo. Kunyengera vasanangurwa chaivo. Heino nhengo yechechi. Inoenda kuchechi nguva dzose. Munhu akanaka kwazvo. Anoenda kuchechi. Munhu akanaka. Ane hunhu akanaka. Asi zvakadaro, pakadzika dzika pemweya wavo wemukati, hapana kana chiitiko chekugara kwaJesu. Tarisai kuna Isao naJakobho. Handiti Isao akanga ari muchinda akanaka zvakapetwa kaviri kupfuura Jakobho. Chokwadi akanga ari. Asi Jakobho aiva nechinhu chimwe chete. Akapiwa mubayiro. Akaona udangwe ihoho. Akahutora sechinhu chikurusa panyika. Uye nhasi, tinoedza kutora kuenda kuchechi. Kunzwa chiremba ningi ningi, kana hama ningi ningi vachitaura. Tichiita zvinhu zvakadaro, kana kujoina chechi yakanaka ine boka rakanaka riri kufambira mberi, rumutsiro rwakanaka. Tinozvidaidza izvozvo kuti kuita chinhu chakanaka. Handi izvo izvozvo. Mwari vanotarisa pamoyo. Uye moyo waJakobho wakanga usina basa kuti chii chaiuya kana kuenda. Paiva nechinangwa chimwe chete chakasimba kwaari ndiko kuti agotora udangwe ihoho. Pane mutengi chaiye nhasi. Rega nyika ikudane chero zvavanoda. Rega vataure kuti uri mupengo kana vachida kudaro. Vakadaidza Jesu kuti Bherizebhabhu. Vachatozokudanai zvinodarika izvozvo akadaro. Makaropafadzwa imi kana vanhu vachikutambudzai vachitaura zvakaipa zvose pamusoro penyu. Zvenhema nokuda kwangu. Farai uye mufarisise nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga. Nokuti saizvozvo vakatambudza vaprofita vakakutangirai. Munozviona here? Zvino chisimbiso chamwari chii zvino? VaEfeso 4:13 inoti musachemedza mweya mutsvene. Chii? VaEfeso 4:13 imi muri kuzvinyora? Musachemedza mweya mutsvene. Zvino ndinoziva kuti vamwe vavo vanoti ndeizvi kana izvo kana zvimwewo. Asi zvisinei Bhaibheri rakati regai shoko remunhu wese rive renhema uye rangu rive rechokwadi. Vamwe vanoti kuchengeta mazuva ndicho chiratidzo, uye vamwe vanoti kuita izvi ndicho chiratidzo, uye vamwe vanoti kuva chapupu cheizvi ndicho chiratidzo. Asi Bhaibheri rakati musachemedza mweya mutsvene wamwari wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwenyu. Kusvikira rini? Kusvikira pazuva rerudzikinuro rwenyu. Zvingaitwa sei? Mwari vangakanganisa here? Vangagona here kupa munhu mweya mutsvene? Uye ivo vasina magumo vanoziva kubva kumavambo kusvika kumagumo, vaizopa munhu mweya mutsvene uye vakamuvimbisa upenyu husingaperi zvinovotendeuka voutora kubva paari. Zvaizovaita kuti vave nemagumo seni newe tinokanganisa. Asi tinotenda Mwari Baba vedu vekudenga havakanganise. Ivo zviro kwazvo havagoni kukanganisa. Kubva pakutanga vakanga vasina magumo uye vachange vakadaro kumagumo. Havagone kukanganisa. Vakakwana. Cherechedzai. Zvino ndave kudzokera muna vaHebheru zvakare. Zvino naizvozvo ivai vakakwana. Zvino ndichachirika zvino ndoenda muna zvakazarurwa. Uye chinokonzera vose, zvose vakuru, vakweguru, vaduku, varume navakadzi, varanda navakasununguka, kuti vagamuchire chiratidzo pahuma yavo nemuruoko rwavo. Uye akanyengera vose kunze kwe avo vane mazita akanyorwa mubhuku reupenyu regwayana. Akanyengera vose, nyika yose, zvinamato zvakatsauka. Akagamuchira uyo ainyepedzera kuva muKristo. Akanyengera nhengo yechechi. Akanyengera murume ane hunhu. Akanyengera munhu akanaka. Akanyengera uyo anongonziwo muparidzi. Akanyengera uyo anongonziwo muKristo. Akanyengera vose nenhema dzake huru achiti tese tiri chechi imwe huru, uye tose tinofanira kubatana pamwe chete, uye tova nezvinhu zvenyika nechechi nehurumende zvichibatana. Izvo tichapedza hondo dzose nokusingaperi. Zviuru zvavana amai mamiriyoni avo vachati ndicho chinhu chatinoda ichi. Tarisai kwazvakabva, hanzvadzi. Tarisai pacho pane mavambo acho. Uye akanyengera avo vose vane mazita asina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana. Zvino magadzirira here? Hezvino izvi zvakanyatsozvikwanyira chaizvo. Teererai kwazviri. Zvino akanyengera avo vose vane mazita asina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana. Kubva panguva yavakajoina chechi here? Kubva panguva yerumutsiriro here? Mazita avo akanyorwa here mubhuku reupenyu regwayana pavakapinda muchechi? Kwete. Mazita akanyorwa mubhuku reupenyu regwayana kubva pakuvambwa kwenyika. Amen. Ndizvo zvinoshanda izvozvo. Mazvibata here? Izvozvo hazvina kucherechedzwa kwemazana emakore pakati pevadzidzisi
asi tarisai zita remu Kristo harina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana paakauya paaritari. Bhaibheri rakati zita rake rakanyorwa mubhuku reupenyu regwayana nzira yose kubva pamavambo enyika. Hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva. Uye wose anouya ndichamupa upenyu husingaperi uye ndichamumutsa mumazuva ekupedzisira. Tinotyei? Nditeerere hama yangu yaneta. Bhaibheri rakataura kuti Jesu aiva gwayana ramwari rakaurayiwa kubva pakuvambwa kwenyika. Cherechedzai. Ini zvangu. Mapisiro azvinoita moyo wako. Kukupa kwazvinoita tariro. Kare kare nyika isati yavambwa, Satani paakatsveyamisa vakaipa, Mwari vari vasina magumo vakatarisa pasi nemukufamba kwenguva ndokuona magumo. Kufanoziva. Kana vasingazive zvinhu zvose, waganhurira Mwari wavaita ane magumo seweneni. Asi Mwari havana magumo. Simba ramwari, zivo ya Mwari zvose ndivo sama simba. Kare kare nyika isati yavambwa, Satani paakaita chakaipa, nokuti Satani akanga aine mupfungwa dzake zvaakanga ari kuzoita, uye Mwari vakaona kuti vaizozvipikisa sei. Amen. Bhaibheri rakati pakutanga kwakanga kuine shoko mutsvene Johane 1, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari pamavambo. Nguva payakatanga raiva ziendana kuenda kumashure kwacho. Izvi zviri munguva zvatiri kutaura nezvazvo. Ziendana kuenda yakaita senzvi nzvimbo isingaoneki painogumira. Harimbogumi, idenderedzwa, inoenderera mberi nokusingaperi uye nokusingaperi-peri uye nokusingaperi-peri. Ivhiri risingaperi, risingamire kana kuti risina magumo. Asi Satani akaisa gwanza imomo ndokuuya zasi kuno uye angadai akavhiringidza nyaya yacho yose. Asi Mwari vakaona paizova nechikamu chenguva uye nokuva vari iye asina magumo kubva pamavambo kusvika pamavambo, vakatarisa pasi uye vaive shoko pamavambo. Zvino shoko ipfungwa yaratidzwa. Mwari vakatanga kufunga pavakatanga kuona munhu wese aizombouya panyika neshiri dzose nenhata dzose nenhunzi dzose. Hareruya! Ndivo Mwari vasina magumo samasimba vokusingaperi vanogara varipo. Ndivo vacho vatiri kushumira mangwanani ano. Kare kare kumavambo, uye vakaona kuti paiva nevamwe vanhu vaida kuponeswa. Vamwe vanhu vaizoda kuponeswa. Vamwe vanhu vaizova vakavimbika mumwoyo mavo, vaida kuponeswa. Zvino vanotofanira kuita gadziriro yeruponeso rwavo. Ndizvozvo. Kana kuti havangatongoponeswi. Uye vanoziva kuti chose chisina kukwana hachikwanise kuuya kudenga. Saka vanotofanira kuvagadzirira nzira yekuti vagokwaniswa. Amen. Mazviona here? Zvino kumashure uko vakati, ini pachangu ndichadzika munyika ndova munyama yemunhu, uye ndichabhadhara murango unodikanwa pano, uye ndichatora nzvimbo, uye ndichavaita vakakwana nokuti ndichavaunza mandiri, uye ini ndakakwana. Zvino Jesu paakati, naizvozvo ivai vakakwana, kunyangwe seavo vari Mwari vakakwana. Zvino hiunoi uyu mutumbi wakakuvadzwa, wakarohwa nekuiswa mavanga nekuda kwechivi, uye chivi chose icho nyika yakambova nacho kana kuti chaichazova nacho chakaiswa paari. Uye ndiye mutumbi wakamutswa naJehovha pazuva rekupedzesera ipapo nezuva retatu mushure merufu rwake. Uye kana tiri mumutumbi iwoyo takangokwana sezviri mutumbi wacho. Amen. Hezvo kaizvo. Unopinda sei mumutumbi iwoyo? Unopinda sei mauri? Bhaibheri rakati muna varoma 8:1, naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna avo vari muna Kristu Jesu, vasingafambe vari munyama asi mumweya. Havana basa nezvinotaurwa nenyika kana kuti mumwe munhu anoti kudii kana kuti mhuri yavo inoti kudii. Vanofamba mumweya waMwari, murudo rwakakwana rwaMwari. Muri kuzviona here? Unopinda sei mauri nekujoina chechi here, nekukwazisana maoko nerubhabhatidzo rwemumvura? Kwete, changamire. Chitsauko 12 chevaKorinde vokutanga chakati, Nemwe ya mumwe chete, tose tino babatizwa mumutumbi mumwe chete. Zvino tova nengo dzemutumbi iwoyo, uye zvadaro, hazvisi izvo zvandakaita, izvo zvandiri, izvo zvandaiva, kana hapana chimwe chinhu pamusoro pazvo. Ndeizvo zvandakaitirwa naMwari muna Kristo, uye tinokwaniswa nechibayiro chedu. Havakanganise, havaizombokupinza kana dai wanga usina kukodzera. Vanoziva moyo wako, ndizvozvo chaizvo. Vanoziva zvauri, vanoziva zvinangwa zvako, vanoziva zvauri. Pane misungo munzira yose, chokwadi, diabhori achakukonzera kuti ugogumburwa. Zvino unoti, ndanga ndisingareveri kudaro, Mwari munozviziva, uchiri wakakwana nokuti pane ropa rakakwana rinopisirwa iwe mazuva ose. Uye nechipiriso chinojuja ropa, chakarembera pamberi pechigaro cheushe chaMwari samasimba. Ndizvozvo, zvino, wakapinda sei imomo, Mwari nokufano ziva. Zvino, Mwari vakataura kuti Jesu, zvino, pfekai makepesi enyu, zarura moyo wako, tarisa, Bhaibheri rakati, Jesu aive gwayana, rakaurayiwa kubva kupi, nheyo dzenyika, akaurayiwa, sei, Mwari Baba pavakatarisa pasi, ndokuona kuti sei, Jesu haana kumboya kuzongofa rufu rwemasanga. Haana kumboya achiti, zvinoka, pamwe munanganzwe tsitsi pavanoona nzira yandinenge ndafanayo. Zvose, kwete, kwete. Mwari havaite basa ravo nenzira iyoyo. Mwari vanoita basa ravo zvakakwana. Ndizvozvo chaizvo. Vaiziva chaizvo. Zvaizoitika. Ndiyo nzira yavaigona kufanotaura nayo. Vanonyatsoziva zvavari. Havadi kuti chero ani zvake aparare. Havatodi. Asi, kana vasina magumo, vanoziva kuti ndiani achaparara neasiri kuzoparara. Naizvozvo, unogona kuva nechokwadi kana wakagamuchira Mwari uye wakazadzwa nemweya mutsvene. Wakasungirirwapo kusvika magumo ako ekusingaperi. Chaizvoizvo, munoona vanofanoziva. Zvino tarisai, Bhaibheri rakataura kuti Jesu, gwayana, akaurayiwa, nheyo dzenyika dzisati dzatombovambwa. Oh, ndinoziva kuti ndinoita zvisinganzwisisike kumusoro kuno, asi ndiri kunzwa kufara zvikuru. Tarisai, Jesu akaurayiwa, nyika isati yatombova nekadodzi kekutanga kevhu kakaiswa. Jesu ainge atourayiwa kare. Sei, nokuti Mwari, hezvino izvi, zvibatei. Mwari nokufano ziva, vakanga vari shoko pakutanga, vakaona pfungwa, zvino, inongori pfungwa, zvino pavakazvitaura, uye vakati, zvichava saizvozvo. Jesu akaurayiwa nguva iyoyo chaiyo, Mwari pavakataura shoko. Zvino chii? Makore 4,000 akazotevera. Akauya ndokubhadhara mubhadharo uyo Mwari vakanga vatoita kare kumashure kuno neshoko ravo. Akatozouya. Madhimoni ese aiva mugehena haana kukwanisa kumudzivisa kuti auye. Mwari vakanga vatozvitaura kare. Zvino mutendi, wakapfeka shangu dzako dzemufaro here? Teerera kune izvi. Kana uri muKristo, kana uri mwana waMwari zvechokwadi. Bhaibheri rakati, handizvo, oh mparidzi. Ibhaibheri iroro rakati, mazita enyu akanyorwa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa. Oh, ini zvangu. Nguva imwe chete iyo Kristo, iyo Mwari vakati Kristo aizourayiwa, vakanyora zita rako pamwe nerake. Haleluya. Ezvo kaizvo, zita rako rakanyorwa mu. Akati, zvino akanyengera vose, vakuru, vaduku, vakawanda kwazvo vaive nhengo dzechechi, vachinyepedzera kuva maKristo. Akanyengera vose, vane mazita asina kunyorwa. Kwete mubhuku rechechi, asi mubhuku reupenyu regwayana, rini nyika isati yavambwa. Mwari wakanyora zita rako mubhuku reupenyu rehwayana neshoko ravo rakataurwa uye ndokutumira Kristu chibayiro kuti aritenge adzikinure boka rimwe chete iroro ravakanga vanyora mazita avo mubhuku reupenyu rehwayana nyika isati yavambwa. Zvino avo vaakadana akava ruramisa. Akavadana nyika isati yavambwa. Avo vaakadana akavaruramisa. Uye avo vaakaruramisa akatovabwinyisa kare. Mwari mumwe chete uyo nyika isati yavambwa akadaidza zita rako ndokurinyora mubhuku reupenyu regwayana mubhuku kubva pakuvambwa kwenyika. Vakatokugadzirira nzvimbo mukubwinya. Zvino kana tabhanekiri ino yepanyika yaparadzwa tine imwe yakatotimirira mukubwinya. Hezvo kaizvo ndiro vhangeri iroro. Tiri kunetseka nei? Tinofambirei takaita sekudai? Zvinoka handitongozivewo. Simudzai misoro yenyu. Bhaibheri rakati simudzai mabvi akaneta uye maoko ngaasimuke ayo akamborembera pasi. Uyo asina simba ngaati ndine simba. Amen. Nekuti vhangeri raunzwa inhau dzakanaka uye mangwanani ano mweya mutsvene kuburikidza neshoko uri kukuunzirai nhau dzakanaka kuti kubva nyika isati yavambwa Mwari vakanyora zita rako mubhuku reupenyu regwayana. Madhimoni ose anobva mugehena haakwanise kuridzima kubva imomo. Shoko raMwari rakatoritaura kare zvichatongoitika saMwari vakazvinyora imomo nyika isati yavambwa. Amen. Baba vedu vekudenga vanobwinya zvikuru murudo rwavo rusingaperi netsitsi dzavo kuti vatiitire izvozvo. Akati naizvozvo ivai vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana. Ungava izvozvo sei? Iko kusiri kukwana kwangu, kusiri kukwana kwako. Kukwana kwavo kweshoko ravo kuti vakakusarudza uye iwe hauna kumbovasarudza. Uye vakakuunza muna Kristo uye wakachengetedzwa pamwe naJesu Kristo uye wakangonyatsokwana sezvaiva Kristo pamberi pavo. Nekuti hauna kumira nezvako iwe, wakamira maari nechinhu chimwe chete. Ndinotenda Mwari. Amen. Oh, ndinomuda. Oh, ini zvangu. Kune rimwe divi reIdheni. Amen. Ichava nguva inoshamisa zvikuru rimwe zuva. Pauchatarisa zasi kumashure woti, kosei ndaitya? Tarisai mufaro wandairasikirwa nawo. Mujaya, mandara, mangwanani ano. Kana iwe murume wechikuru kana mudzimai asati ambova muKristo, Mwari vagara vachigogodza pamwoyo wako. Oh, hongu, unogona kuuya kumagumo enzira asi hauzove nemufaro. Kunenge kusina nyeredzi dzakakupoteredza kuti upenye. Handidi kumira saizvozvo. Ndinoda kumunzwa achiti, wakaita zvakanaka, muranda wangu akanaka uye akatendeka. Ndinoda kumuratidza kutenda kwangu. Mudzimai wangu anonzwisa urombo mudika achena musoro. Ndingada zvikuru kumuitira chimwe chinhu chandinoziva kuti anofarira nokuti ndinomuda uye ndinoziva kuti anondida. Uye kana ndikaitira mudzimai wangu izvozvo murudo rwevanhu, chii chandinofanira kuita kuziva kuti Mwari nenyasha nyika isati yavambwa vakandiona ini mutadza anonzwisa urombo mudiki ndichidzedzereka uye ndakanga ndichienda kugehena uye ndisina zvandaigona kuita nezvazvo. Uye vakafanondigadza ndokuisa zita rangu mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa. Oh, ndinovada. Hapana nzira zvachose yekumbotaura. Ndosaka Bhaibheri rakati ziso harisati raona, nzeve haisati yanzwa uyewo hazvisati zvambopinda mumwoyo yevanhu. Oh, ini zvangu. Mwari vanobwinya zvikuru. Haungadi here kuvimba navo kana wakaneta uye uchipeperetswa kwese kwese? Munonyadzisa imi maKristu. Munozvidaidza kuti maKristu uye mofamba kwese kwese makarukutika. Zvino handizive uye kana ndikaenda kuchechiyo. Oh, uri muenzaniso unonzwisa urombo. Regai ndikuudzei. Simudzai misoro yenyu. Simudza chipfuwa chako. Oh, ini zvangu. Oh, shandisa kutenda. Kutenda ndiye basa, ndizvozvo. Kutenda kune mvere pachipfuva. Hama, ndinoreva kuti kune mamhasuro akakura. Kana kukataura kunetsekana kwese kunodonha kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe. Dhiabhori anoti zvino hautombogona kuzviita, haugone kuita izvi, unonyara kupupura. Kutenda kunosimuka kuchiti nyarara. Ndini ndiri kutaura. Amen. Chokwadi, kutenda ndiko kunotonga. Ndizvo zvatinoda nhasi kune mufambi wese ari munyika. Simudza musoro wako. Bhaibheri rakati pandakanga ndiri Dhavhidhi akati pandaitya ndakafamba ne ndakavimba naye pandaidya ipapo ndakavimba naye pose pandinosvika kunyange pakutya ufu mimvuri yacho Paulo paakadzika zasi akati rufu rumborera rwako rwuripi guva kukunda kwako kuripi
hama
upenyu hwevarume vakuru hunotirangaridza tinokwanisa kuita kuti upenyu hwedu huve hwakanakisa nekuparadzana tinosiya shure kwedu matsimba etsoka pajecha renguva rimwe zuva ndigere uko pazvikomo zvekudenga mukubwinya uko zuva risingazonyuri muguta iroro uko vatsvene vari kutodanidzira nechekare mare dziya dzekutenda tichitarisa kumashure munzvimbo idzodzo dziri mhiri uye tichiona nzira yedu yakagadzirwa nekubwinya ndinoda kugara navo uye ndoona kuti ndakasimudza musoro wangu mudenga uye ndikavimba namwari ndokufambira mberi munguva yedutu ini zvangu ngatinamatei baba vedu vekudenga tinokutendai mangwanani ano nekuda kwajesu tinokutendai nekukwaniswa kweevhangeri nekukwanisa nekuzvitonga kusingaperi kweshoko ramwari risingaperi rakataurwa uye maringe neshoko rake akatidana uye akatisarudza maari nyika isati yavambwa ndokunyora mazita edu nyika isati yavambwa kana mwari vakataura shoko rinofanira kuitika rinotongofanirwa kuitika uye makataura mazita edu pamakataura zita rake makatisarudza pamwe chete naye nyika isati yavambwa saka hapana chatinogona kutaura kuti tinogona kuita ishe hazvisi muvanhu hapana chatinogona kudada nacho kana kuganza nacho chinhu chega chatinotaura ndechekuti mwari tinokutendai nenyasha dzenyu tinokutendai netsitsi dzenyu ishe tichiona kuti taiva vatorwa asi zvino makatikwanisa nechibayiro chakakwana ichocho chatinomira machiri mwari timire maari nhasi patiri kufambira mberi tichikutendai baba nokuda kwezvinhu izvi tinokumbira kana paine mumwari muno nhasi ishe uyo asiri muchinhano ichocho dai ivo panguva ino vaita sarudzo yavo imwe uye yekusingaperi uye yekupedzisira musati maita kudana kwenyu kwekupedzisira pamwe nekugumisira kumwoyo yavo tinonamata kuti muchazviita nemuzita rakristu zvino takakotamisa misoro yedu handizive kana paine munhu akadaro pano mangwanani ano uyo chaizvoizvo ari mumhandara yakarara hauna kumbobvira wapepuka pakucherechedza kwekuti unofanirwa kuponesa mweya yevanhu unofanira kuita chimwe chinhu uye uchida kuti mwari vakurangarire semuponesi wemweya uchida kuva mumwe achabuda kunoedza kuita kuti mweya yevanhu iponeswe ungasimudza ruoko rwako here woti mwari ndirangarireiwo mwari vakuropafadzei zvakanaka orit pane munhu akadaro here pano mangwanani ano asati pane imwe nguva ambogamuchira kristu semuponesi asi mangwanani ano ari kuda kuita sarudzo iyoyo yekupedzesera uye yekusingaperi uchiona zuva richinyura kunze uko uye unoziva kuti kwangosara mamwezve mazuva mashoma uye hatisi kuzova pano zvachose unozviziva izvozvo asi unoda kuuya muumambo hwamwari unoda kuti mwari vakugamuchire uye unotenda kuti vanozviita uye uchasimudza ruoko rwako kuchinangwa ichocho mangwanani ano kuti unotenda zvino kristu kuti anokutora semwana wake mwari vakuropafadzei uye mwari vakuropafadzei mumwe munhuzve uchamutora semuponesi wako iwe nhasi uchasimudza ruoko rwako woti kubva nhasi zvichienda mberi ndichashumira mwari zvino nemwoyo wangu wese ndinotenda uye ndinoda kurangarirwa upenyu hwangu hwese chimwe chinhu chakagogodza pamwoyo wangu ndokugogodza pamwoyo wangu uye ndakachiramba uye ndinotya kuti ndingazochiramba panguva isiriyo zvino zvino saka mangwanani ano mwari nenyasha ndinobuda ndosimudza ruoko rwangu ndichiti ndinzwirewo tsitsi ini mutadzi pangava nemumwe here mwari vakuropafadzei uye vakuropafadze musikana mudiki ndiri kuona ruoko rwako zvakare mudikani zvakanaka mumwewo munhu ungasimudza ruoko rwako here uchiti ndirangarireiwo pane akadzokera kumashure here uye achiti hama Branham ndiri mukristu asi ndiri muenzaniso wakaipa wemumwe ndinogara ndichidzokera shure uye ndichiita zvakaipa uye ndinoda mwari mwari vakanditora nenyasha ndinoziva kuti ndiri mwana wavo asi handisati ndamboshanda handisati ndamboita basa rashe ini neimwe nzira ndinokukurwa ndichienda uye ndichipinda nekubuda uye ndichipinda nekubuda asi chimwe chinhu chinoramba chakandibata mumwoyo mangu ndinonyara neuchapupu hwangu ndinonyara kusangana namwari mangwanani ano hapana mweya mumwe chete kana chimwe chinhu ndinoda kuti mwari vandidzose uye vandimbundire kudiri ravo rinojuja ropa vogondishwapura zvandinokodzera uye vondirega ndive mukristu chaiye kubva nhasi zvichienda mberi ndichasimudza ruoko rwangu kuna mwari ndizvo zvandinoda kuti muite mwari mwari vakuropafadzei amai mwari vakuropafadzei imi izvozvo zvino mwari vanoona mwoyo wenyu uye vazhinji venyu masimudza maoko enyu ndinokuzivai ndinonyatsoziva upenyu hwako sezvahuri apo muri mamwe makristu ose ari kunamata ndinoziva chinhano chako sezvachiri ndinoziva kudzokera shure kwako
Mwari vanokuziva zviri nani kana ini ndichikuziva. Ndinoona uchiuya kuaritari woedza kutanga, wodzokera, woedza kutanga, uye wodzokera shure. Mumwe murume akangodonha ndokufa mazuva mashoma apfuura. Aimbodzidzisa Sunday School pano. Ndinodaira kuti vamwe vevanhu vake vari pano. Ndaizodana zita rake. Vazhinji venyu munoziva kuti ndiri kutaura pamusoro pani. Murume iyeye aiuya kuchechi odzokera. Uya kuchechi odzokera. Aida kuita zvakanaka. Akava nechiitiko naMwari. Aiva munhu akanaka pamoyo. Asi akatanga kumhanyidzana nenyika zvakanyanya. Akafa ari murume wechidiki. Akasiya nyika. Zvino handizive kuti mubayiro wake uchange wakadii. Maona. Musadaro. Usadaro shamwari gara uri pabasa. Murume uyu kuri kunzi adzoka panyika nhasomira uko muguta chero pati panzvimbo chaiyo yaakafira. Aizozhamba womhanya akananga kutabhanekeri nesimba rake rose. Vakomana, ndiri kukuudzai, paizova nemweya inoponeswa vhiki rinouya, paaizonzi auya pano, akayambuka mutsara zvino. Asi rangarirai, chero bedzi kuine ziendana kuenda rakadzika sedenga. Havasi kuzova nemumwe mukana wokuponesa mweya wemunhu. Havasi kuzombova nemumwe mukana wokuraramira Mwari. Akatoita sarudzo yake yekupedzisira.
Let's make it right for God.
Ko yako iwe mangwanani anu. Ngati gadzirisei naMwari. Takakotamisa misoro yedu. Tipei kodi diki. Kune rimwe divi reJorodan. Zvinorambai muchinyengetera. Zvishoma nezvishoma zvinotose zvedu. Chii chiri kukutadzisa? Zvino tose zvedu pamwe chete zvishoma nezvishoma. Misungo yekushaya hanya, misungo yezvitendero, misungo yemasangano, musungo wechivi, musungo wekusatenda.
Jesus, his presence is near. Every fetter, just make your decision.
Ingoita sarudzo yako.
When he says you praise.
Mwari vakuropa fadze yamai. Mumwe zvemunhu, misungo ngaidamburwe kumativi ose. Haudi here kusunungurwa nhasi? Sei uri kungonyepedzera? Handiti wakangosuwa pache zvako kana usina kusunungurwa? Mweya mutsvene zvimedu zvose zvabuda munzira. Mweya waMwari uchifamba nemumwoyo mako. Mwari vakuropa fadze yanzvadzi. Pamwe chimwe chinhu chidiki chekare chakakubata. Haudi here kuponeswa? Ndinoimba kuti mazita edu akaputirwa pamwe chete. Mwari vakuropa fadze hama. Ndinoimba kuti mazita edu akaputirwa pamwe chete uko mukubwinya senyeredzi dzaMwari dzichipenya nokusingaperi. Wotarisa miri zvinoti, havo hama Branham vamira apo. Ndichati, oh hongu hama. Munorangarira here zasi kutabhanakeri mangwanani ai?
There is rest. Don't you want to do it? We'll ever, ever praise. Backslider, don't you want
to do it? Iwaga zokera shure. Hauri kuya ku altar zvino here? Chimwe chinhu chidiki ichocho chakamira munzira yako. Jesu anodambura musungo iwoyo. Uya hako. Shamwari mutadzi pano paaritari. Iwe akadzokera shure. Muudze pamusoro pazvo zvino. Kwaive kuti? Wakapfugama ipapo wega naMwari zvino. Vakakutarisa. Hapana kana kadhimba kanogona kudona. Ivo vasina kuzviziva.
Oh, come to this fountain so rich. Sweet.
Kana usati wambogamuchira mweya mutsvene uya ari pano. Misoro yedu yakakotamiswa. Makambocherechedza here? Vanhu vanogamuchira Kristu. Tarisai kuti vaiva munzvimbo yakaita sei, kuti vakauwana sei. Unovaona vachiita nenzira imwe cheteyo. Zviro kwazvo. Kana iri nzira yakatsauka, uye zviri zveshungu nemanyawi, mwana wacho anokudzwa saizvozvo. Ndiyo nzira yaachafamba nayo. Kana zvakatonhora zviri zvetsika nekusava nehanya, kazhinji ndizvo zvavari. Vanogamuchira mhando yemweya wakadaro nokuti ndiwo uripo uchishanda ipapo. Ndiendesei kumuchinjikwa. Ndiendesei kunzvimbo kune mweya uchifamba unonyevenutsa mwoyo wangu. Kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nengirozi, kunyange ndikapa zvinhu zvangu zvose kuti ndipe varombo zvokudya mutumbi wangu kuti ugopiswa sechibayiro, ndova nezivo yekuziva zvose zvakavanzika nezvinhu zvose izvi. Zvose zvichakundika. Asi kana icho chakakwana chauya, chinova rudo, chinogara nokusingaperi. Rudo runounza kutenda. Haungauyi here zvino manzwira aya akanaka akaninipa, anotapira emweya mutsvene uri kufamba pano paaritari zvino? Ingopfugama pasi kuti, Mwari ndinzwirewo tsitsi, ndinoda kuti mundipewo zvino mumwoyo mangu. Mweya uyu uri muchechi. Ndinopfugama zvino, uye ndinokumbira, uye nokutenda, ndinotenda kuti muchaopa kwandiri. uchafamba kubva pano uri mumwe wemweya yakanyanyisa kunini paino tapirisa zvose zvange zvapera zvino.
I'm so wondrously safe from sin. Jesus, sweetly abide within. Hold there at the cross where he took me. Glory to his name.
Patiri kuimba uri handizive kana paine makristo vanoda kutsaura upenyu hwavo patsva pamwe neava vari paaritari pano vavinga mweya mutsvene uye neruponeso. Mungada here kupfugama nesu pano monamata nesu kwemaminitsi mashoma? Chese chaunoda zvisinei kuti chii, kana huri urwere unotoda kupodzwa, kana riri dambudziko uye iwe unoda kurerutsirwa, kana uri kunetseka pamwe nekushushikana uchida rugare, uya zvino haungadaro here?
To this fountain, so rich and sweet, cast thy poor soul at its feet.
Ndinofara zvikuru kuona vazhinji kwazvo vachiuya mangwanani ano.
You see, it's a work of the Holy Spirit.
Munoona, ibasa remweya mutsvene. Anoita izvi kwete zvemanyawi, zvakasimba, zvakadzika, kwete kupengereka, hazvisi zvetsika. Rudo ndirwo runodhonza, runotimanikidza.
Wonderful. Everyone just bowing now.
Zvakanakisa. Munhu wese akatsikitsira zvino. Hamuzvide here? Handizive kuti unonzwa sei, asi ndinongonzwa sekuti mumoyo mangu uri kungonzwa misodzi ichidonha mukati mako ichidzika. Mweya mutsvene waMwari uchifamba uri kuita basa. Hama, ndipe ichechi yakadaro yakanyatsoputsika iri kudzika kuenda kuimba yemuumbi kuti igoumbwa zvakare. Ungano ngaibatsire kurwimba zvino apo vatendeuka vari paaritari vari kukumbira. Mwari baba vedu, tinouya kwamuri nhasi takazvininipisa, takaputsika. Mweya mutsvene uchiuya mushoko. MaKristo kwazvo ari kute, uye vanokutendai zvikuru kuti vakugamuchirai vazvarwa patsva. Makagadza izvi kubva pamavambo enyika. Makazvizivisa, makati ndine zvinhu zvizhinji zvekutaura kwamuri zvandisingagoni kukuudzai iko zvino. Asi kana iye Mweya mutsvene auya, achazarura zvinhu izvi kwamuri ogokudzidzisai nekukutungamirirai. Tinotenda zvikuru mangwanani ano nekuda kwemweya mutsvene unozarura shoko raMwari.
Imi makati, uya acha unza zvinhu izvi kune vangu kundangariro dzenyu, izvo zvandakataura kwamuri. Uye acha kuratidzai zvinhu zvichauya. Tinofara zvikuru kuti anesu nhasi. Uye kubudikidza nedzidziso yeshoko, uye nekushanda kwemweya mutsvene, zvakakonzera kuti makristo vapepuke. Zvikakonzera kuti vatadzi vauye kwamuri, vakadzokera shure vagozvitsaura zvakare. Baba vari paaritari, zvakonzera kuti vanorwara nevakaneta. Avo vanga vachitambudzwa vauye kuzokotamisa misoro yavo kuti vagamuchire kupodzwa kwemitumbi yavo. Tichiziva kuti shoko renyu rakataurwa ichokwadi, zvimwe zvose zvichakundika, asi shoko renyu haringambokundiki. Chokwadi, muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai. Zvino tauya kuzogamuchira mangwanani ano izvo zvamakatipa mukutitambudzikira kwenyu uye neyananiso pakufa kwenyu kwamakatiitira. Uye tinosununguka Ishe Jesu kuzvigamuchira. Tinotenda shoko raMwari. Tinotenda kuti makavimbisa. Uyo anouya kwandiri handingatongomurasiri kunze. Oh Mwari, ivimbiso yakadini. Hazvina mhosva kuti ndeyei. Imi makati, pamunonyengetera tendai kuti munogamuchira zvamakumbira. Muchazvigamuchira. Zvino baba, kana tichizvitenda zvemazviro kwazvo zvatoringana. Tinozvitenda zvatopera. Zvadaro, tinoshanda pakupupura kwedu kuti makazviitira isu. Kwete nekuti takakodzera, hatina kukodzera. Asi kubudikidza nenyasha dzenyu dzatisingakodzeri dzatinadzo kubudikidza nemi, tinotenda kuti basa rakatopera. Uye seava vari kutendeuka, neava vari kuuya mangwanani ano vachizvitsaura, neava vari kuuya kuti vazobatsirika nekutambudzika, saDhavhidhi akati, rumbidza Ishe, o mweya wangu, uye usakanganwa betsero dzake dzose. Iye anoregerera kusarurama kwangu kwose, kudzokera shure kwangu. Uye anopodza zvirwere zvedu zvose. Ndidzo betsero kumutenda. Uye tinozvigamuchira kubudikidza nekutenda mangwanani ano nekuuya pashoko raMwari rakataurwa nyika isati yavambwa. Kana zvaisakwanisika kuti zvisaitike, sakawo hazvigoneke kuti isu tisawane zvatinokumbira kana tikazvikumbira nekutenda tichitenda. Uye zviri mumwoyo yedu Ishe kuti tigamuchire zvatakumbira. Jesu, tichengetewo tiri pedyo nemuchinjikwa. Kana muvengi akauya semafashamo Ishe, simudzai chiyero chinopesana naye. Ropafadzai ungano duku iyi yakamirira. Mwari, dai mweya mutsvene wenyu watora ava vatsaura upenyu hwavo, varume ava nemadzimai vapfugama paaritari. Vatadzi avo vauya ndokukotamisa misoro yavo, vapinzewo muumambo hwenyu. Ishe, ndinocherechedza kuti chinano chavo ivo pachavo. Nguva yavatenda mamuri ndiyo nguva yamavagamuchira. Nokuti makati, hapana munhu anogona kuuya kunze kwekunge baba vangu vamukweva. Uye vose vanouya ndichamupa upenyu husingaperi, uye ndichamumutsa pazuva rekupedzisira. Iroro ishoko renyu Ishe, tinoritenda. Uye zvaitwa, basa rapera. Uye tinokutendai nekuda kwazvo. Tinokutendai nekupodzwa kwemutumbi wese nemweya wese wakaneta nechinhu chose icho wenyu. Avo vanga vaine maoko asina simba akarembera pasi, avo vanga vachitya, avo vakatetereka. Dhavhidhi akati, pandakatya ndavhundutswa, ndakabva ndavimba nemi ndokufambira mberi. Mwari, ngatisimudzei misoro yedu mangwanani ano, kwete mbwende, asi makristo vanotenda muna Jesu Kristu. Dai tikafambira mberi nechapupu chedu chichipenya, dai kubudikidza nekupodzwa kwemitumbi yedu, kubudikidza nechapupu cheruponeso rwedu, dai tikaunzawo vamwe kwamuri. Zviitewo baba, sezvo zvose paaritari taunza. Zviitei kuitira kubwinya kwenyu, patiri kukutendai nekumirira pamuri Ishe. Pano ndipo patiri kungozvishamba murunako rwenyu, tichingogeza muvimbiso yenyu, tichinzwa mweya mutsvene uya unobwinya uchitikwevera mukati. Tinokudai zvikuru, tinokurumbidzai zvikuru, ndinokunamatai zvikuru Ishe. Ini pachangu seri kwedeski rino rinoyera, nemaoko angu akasimudzwa kwamuri, ndinokunamatai Mwari wangu. Ndinokunamatai. Muri mupodzi wangu, muponesi wangu, mambo wangu, mupi wangu, baba wangu, hama yangu. Zvangu muna zvose zvinozorora mamuri. Ndimi simba rangu.
Ini paruzhinji, imi Davide akati ndichakurumbidzai muungano yavatsvene uye ndichakupai rumbidzo pamberi pevakacheneswa mangwanani ano. Ndinokurumbidzai nekundipodza. Ndinokurumbidzai nekuda kweupenyu hwangu. Ndinokurumbidzai nekuda kweutano hwangu. Ndinokurumbidzai nekuda kwekunaka kwamakaratidza kwandiri. Ndinokurumbidzai nekuda kweshamwari dzangu. Ndinokurumbidzai pazvinhu zvose ishe munoshamisa, mufaro usingatauriki uye uzere nekubwinya. Ndinokurumbidzai zvikuru. Ndinototaura nezvenyu kune vakaneta. Ndinototaura nezvenyu kune mutadzi semuponesi. Ndinototaura nezvenyu kune vanorwara semupodzi. Ndinototaura nezvenyu kune muritairi samambo. Oh, ndinokudai zvikuru mangwanani ano. Ndinototaura nezvenyu ishe kune avo vakadzvinyirirwa kuva mufaro wakazara mumusasa. Tinokutendai zvikuru. Oh, ndimi dombo munyika yakaoma, nzvimbo yekuvanda munguva yekuti Arufa, Omega, mavambo nemagumo, ruva resharoni, hapa yemumupata, nyamatsatsi yemangwanani. Oh, tinokudai zvikuru, tinokunamatai nekukurumbidzai zvikuru, imi wazienda nakuenda asingaenzaniswi. Tinokupai rumbidzo. Oh, tichakurumbidzai nekukupai rumbidzo nemumazera ose. Tigamuchirewo ishe tichipira maropafadzo aya zvibereko zvemiromo yedu. Makati tiri vanhu vane musiyano uprisita hweumambo, tichipa chibayiro chemweya zvibereko zvemiromo yedu tichipa rumbidzo kuzita rake. Tinomurumbidza zvikuru. Tinomuyemura kwazvo nokusingaperi peri. Oh, gamuchirai rukudzo rwemoyo wedu. Ratidzai miromo yedu ishe kuti kubva pakadzika pemoyo wakachena tinokurumbidzai, tichiziva kuti hazvisi zvatingagona kuita. Hausi upenyu hwedu, upenyu hwake. Harusi ruponeso rwedu, ruponeso rwake. Harisi denga redu, idenga rake. Oh, isu hatisi mabasa edu pachedu, tiri mabasa ake. Kwete nyasha dzedu, inyasha dzake. Kwete kubwinya kwedu, asi kubwinya kwake. Kwete simba redu, asi simba rake. Oh, tinokudai zvikuru. Kwete chechi yedu, asi chechi yake. Tinokurumbidzai zvikuru nekuti ndiyo mwoyo yedu ishe, ndiyo mwoyo yedu. Tigamuchireiwo. Oh, Mwari, tumirai kudurwa kwemweya kubrana mutabhaneke ridiki. Ko mungadaro here ishe? Oh, tine zvishuwo pano pakona. Mwari, tumirai zasi kunaya kweropafadzo. Dururai mvura yaMwari inonaya yekutanga neyekupedzesera. Bhabhatidzai mufundisi vedu patsva ishe. Vatungidzei neevhangeri. Tinovada nhasi ishe. Ivo muranda wenyu, tinonamata kuti muzodze mwoyo wavo. Zodzai mwoyo yevamwe vaparidzi vari muchivakwa mangwanani ano nenhengo yese. Dai tikabuda pano ishe. Uye musakanganwa muranda wenyu anonzwisa urombo asina kukodzera ini pachangu ishe kuti mundizodze patsva nemweya mutsvene. Zviitewo ishe. Tipewo maropafadzo aya. Takamirira mukuzvininipisa paaritari tichiziva kuti tinozvigamuchira tichizvishambidza mumweya wenyu mutsvene uye tisinganyare neevhangeri yaJesu Kristo, simba raMwari reruponeso. Tinokutendai zvikuru nokuda kwaro. Rimwe zuva rakabwinyiswa tinotarisira kukuonai ishe, toisa maoko edu patsoka dzaiye amire nesu nhasi, uyo watisingaoni asi tinoziva kuti ari pano. Tinomurumbidza zvikuru. Vangana anonzwa saizvozvo, simudza ruoko rwako. Ndimi wacho mukuru wechikepe ishe, munoziva zvose pamusoro pazvo. Tinokumbira ropafadzo iri muzita raKristu. Amen. Baba vekudenga vanodikanwa, patiri kupfuura tichidzika nepaaritari tichiisa maoko pamusoro peavo vakamirira ropafadzo rakawedzerwa, dai mweya mutsvene usina kunyatsobata nenzira kwayo asi tinonamata baba vekudenga kuti mugopa ropafadzo o taurai baba vekudenga ivai netsitsi panzvadzi yedu baba vekudenga vanodikanwa mudzimai anodikanwa uyu paari kufamba achiuya pano nekutenda ave nemazuva mazhinji ari pano vhudzi jena iri nekuunyana asi ibasa rakaoma rakawanda kwazvo raizopfuura nepano pasina kupokana asi maoko aya akadzika nemapeji ebhaibheri akasimudzwa kwamuri pasina kupokana asi akatendeka kumwoyo mangwanani ano paapinda achikamhina muchechi munhu aine dondoro muhapwa make asi zvino nekutenda anoriisa pasi kuti afambe achienda mupodzewo ishe avinga maropafadzo amwari ndinonamata mwari vekudenga kuti mumuropafadze uye ngaasambova naro kwemazuva ake ose mupewo simba mumutumbi wake ngaakuwanirei mweya ishe kuumambo hwamwari muzita rajesu kristu amen mwari vakuropafadzei hanzvadzi regai hamusi kuzoshandisa dondoro rekare iroro handitendi kudaro zvachose matonaka uye ndinotenda kuti muri kuenda kumba musinaro amen pamunobuda kunze muchivakwa munoriisa pafudzi renyu zvino mofamba muchibuda zvose zvichange zvapera mwari baba tinonamata kuti muropafadze mudzimai amire pano nhasi muite kuti apore zvizere zviitewo baba tinoisa maoko pamusoro pake uye tinozvitenda muzita rajesu mwari baba tinoisa maoko pana hanzvadzi slota tichikumbira kuti vapodzwe mwari vanodikanwa tinoisa maoko pamusoro pewedu handizive kuti muri kunzwa sei ndichaimba ndima imi moimba korasi yacho neni
First one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost God, I love it. It's dripping with blood. The blood of this, let the world say what they want to, who died for the truth. This Holy Ghost God, but keeps dripping with blood. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others. That life-giving ghost kept dripping with blood. This Holy Ghost, it's dripping with blood. The blood of love who died for the truth. This Holy Ghost's blood is dripping with blood. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Amen. Keeps dripping with blood. Yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of this son who died for the truth. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? Listen, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Oh, it keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping.
Vangani vanofara mangwanani ano kuti magamuchira mweya mutsvene. Simudzai maoko enyu, hazvishamisi here? Chokwadi. Kwazisana maoko neshamwari yako yakamira padyo newe. Iti Ishe ngavarumbidzwe hama nekuda kwekunaka kwavo kwese. Mwari vakuropafadzei hama, Mwari vakuropafadzei.
It's dripping with blood. Oh, it's dripping with blood.
Ndizvozvo, simudzai maoko enyu.
It's dripping with blood. This Holy Ghost.
Munhu wose rwimbe. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Zvakanakisa, ndinofara kwazvo kunzwa izvozvo. Mwari varopafadzi. Mumwe mudzimai akatongonamatirwa ari kufamba zvino kwemakore matatu achirumbidza Mwari. Zvino ngatimbei rwiyo urwu rwakanaka rwekare. Vangani vanoda izvi? Kutenda muna Baba, kutenda mumwanakomana, kutenda mumweya mutsvene, vatatu mune mumwe. Zvakanaka hanzvadzi, ipei. Vangani vanoda ungano yakanaka ine mufaro sezvizvi? Zvinoka, Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Tose ngatiimbei zvino, munhu wese neizwi ravo riri pamusoro. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Maita yenyu hanzvadzi. Mwari vakuropafadzei. Amen. Mwari vakuropafadzei. Hongu. Amen. Amen. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi yangu inodikanwa. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Maoko enyu uye murwimba zvino. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi Kelly. Ndinofara kukuonai kumusoro kuno. Ndizvo. Mwari vakuropafadzei. Bose vanoziva kuti uyu ndiani ari kudanidzira. Ndihanzvadzi Kelly. Munoziva vakanga vari kuzoti dhiabhori akaedza kuvauraya kunze kuno mutsaona yemotokari ndokuvaisa kunze uko kuchipatara vakachekwa chekwa uye vakati havasi kuzofamba nezvose, asi nyasha dzamwari ndivo vakapodzwa. Zvinonzwika seSalvation Army kusoro kuno mangwanani ano. Ngatirumbidzei Ishe pamwe navo. Munhu wese imi mose huyai, sanganai nahanzvadzi Kelly uye mukwazana navo pamunenge muchipfuura. Ndinoziva kuti mese munofara kuona hanzvadzi yenyu, uye pano burukai mugokwazisana maoko navo ipo pano paaritari. Imi mose zviitei. Munhu wese ndinofara kukuonai. Zvakanaka. Ishe ngavarumbidzwe.
Pamanevo. Mwari vakuropafadzei hamanevho. Amen. Mwari vakuropafadzei. Ngatimirei tikotamise misoro yedu kwechinguvana. Mungadaro here? Apo hama ichitiparadzanisa. Kotamisai misoro yenyu kwechinguvana mumunamato. Hamanevho, kana mungadaro.